Vazviita hama nevo, muropafadze. Mangwanani, vashamwari, zvakanaka kuva pano mangwanani ano. Uye ndinofunga kuti ndaita ndinoita zvokupindira panguva yehama nevha vagere kumashure uko vaine vachigadzirisa mharidzo yavo. Ndinobva ndapindamo ivo vabva vatanga kupeta mapepa avo emharidzo, nokuti zvaringana ndinondirangaridza makore apfuura kwaiva nehama ichitema zasi kuno yainzi Hama Smith nehanzvadzi Cross vaive shamwari dzangu dzakaisvonaka. Zvino ndaiti ndichipinda muri wako manheru, mutana uyu aiwanzo waiva nendebvu dzepamusoro pemuromo dzakachena. Handizivi kana paine mumwe wenyu anovarangarira kana kuti kwete. Zvino vainge vari paplatform munoziva, uye vose vanenge vachiimba inzira huru yekudenga. Zvino Hama Smith vaigara sezvizvi munoziva. Zvino ini ndaipinda napamukova weshure paiva nekame kasikana kadiki kakange kari katema-tema kaiwanzogara mukona kaibva katanga kuombera maoko ako kachiti musimudzirei mudenga chimbochiya munoziva. Vakaisa kamuimbiro kavo pachiri munoziva. Zvino nechemune imwe kona koita mumwe munhu aiti achidanidzirazve musimudzirei mudenga. Saka ndizvo zvavaimba kana ndapinda napamukova ndinozoda boka revanhu ivava. Zvino mutana Hama Smith vagere kumashure uko zvishoma munoziva, uye vaive munhu akati nyararei vaibva vati pindai mukuru zorodzai ngwani yenyu. Kwete ivi zororai zorodzai ngwani yenyu, maona pindai mukuru zorodzai ngwani yenyu. Vaikwira kumusoro uko, zvino ndaiona namatangiro avaiita kuti ndapinda padambudziko munoona. Vaiti zvakanaka, voti vana munoziva, voti ndaa ndanga ndigere pano ndichingofunga Ishe muchandipei chokutaura. Ndokuti vava varamba vachingozunguza musoro wavo, vachizunguza musoro wavo kwandiri handisi kuzokupa chokutaura. Ndokuti akati ndaona mukuru Branham achipinda nekumashure uko. Zvino ini ndikati zvino Ishe ndatanga kurangarira, saka ndainge ndatopinda padambudziko. Hama George Wright, makadini hama? Muropafadzwe, Hama Wright. Zvedi. Oh, ndizvo here. Hama Elijah Perry, vati ari kumashure uko. Muri papi Hama Elijah? Handisati ndavaona kwenguva. Naimi wee, zvino tinofanira kuva nemusangano chaiwo pano. Elijah Perry, George Wright navamwe vatana vakare vakanga vari pano apo vaitopoza vabata mahwindo panzvimbo yavo namaoko edu mhepo ichivhuvhuta. Zvakanaka kukuonai. Amai, hanzvadzi Wright vanemi here? Hanzvadzi Wright vari muno here? Vari kumashure ukowo zvakare, pongu changamire. Saka zvakaisvonaka. Hanzvadzi Perry ndave kuvaona vose zvino, saka zvakaisvonaka. Zvakanaka kuva muno, zvakanaka kugara munzvimbo idzi, zvakanaka kuva pamwe chete. Ndanga ndaronga zvakanyanya kuti ndidzoke. Ndakaremerwa mumwoyo ndichangodzoka kubva kuAfrica sokuziva kwenyu mose. Pandakasvikako visa rangu rakanga rakaganhurwa, uye vakandirambidza kuparidza nokuti paizoungana vanhu vakawandisa vari kutarisira kuva nechimurenga nenguva isipi. Uye vakaramba kuti ndiparidze nokuti panozoungana vanhu vakawandisa. Nzira iyoga yandaizokwanisa nayo vaitotora rimwe sangano rinomiririrwa nehurumende muhurumende kuti rindikoke. Zvadaro zvaibva zvareva kuti hurumende yaizotumira mauto anochengetedza. Munoona vari kungouchava nechimurenga, uye ndizvo zvazviri zvatova pedyo. Munoona murume wehurumende akati paakapedzisira kunge ari kuno akaunganidza pamwe chete boka revanhu vakawanda chikamu chechina chemiriyoni, uye akati saka munoona ndicho chaicho chinhu chiri kutsvagwa necommunism kuti pave nekumukira hurumende. Saka handina kukwanisa kuparidza vanhu vaya vakamirapo vachisimudza maoko avo vachichema rangarirai amai vangu, rangarirai mukoma wangu wakafa wangu. Ipapo vari seri kwemuganhu munoziva, muganhu wewaya, uye zvinokuita kuti uye nemanzwiro akashata. Zvino ndakadzoka kumusha, zvino ndakafunga zvakanaka mwanakomana wangu Joseph ari kumashure uku anga ati dererei zvishoma pakuverenga kwake. Zvino akanga akapasa hake zvakanaka, asi aitofanira kuzviita akanga asiri kuverenga zvakanaka. Saka ndakafunga zvakanaka tichati garei kumba kwekanguva, uye ndikati kana tikagara kumba zvichavhiringidza zororo revana. Nokudaro takazviisa panguva dziri mberi zvino ndokumurongera chimwe chikamu muna nyamavhuvhu ndokurega ndodzoka kuno kwemavhiki anoita matatu. Ndakati ndinotenda patinenge tadzokera ikoko ndichangotora tova nomusangano. Tichatora auditorium yepachikoro chiri kumusoro kuno. Zvino tichava nomusangano kubva musi wa28 kusvika musi wokutanga musangano muauditoriamu yepachikoro. Ndanga ndichida kuparidza pamusoro pekudururwa kwendiro dzamatenda nomwe dzokupedzisira. Zvino takafanobvunza tikawana kakusafara havachada kuti tishandise zvikoro izvi zvachose nokuti vanhu vazhinji vanouyako hakuchina kumwe kwatinogona kuwana. Nokudaro ndafunga ndiri seri uko kuti pachinambwe chokuti hatikwanise kuisa vanhu vose kana tikashamba hauna kumboshambadzirwa zvino. Saka kana tikaisa vanhu vose, tikaedza kuvaisa mutabernakeri muno, hataimbogona kuzviita. Munoona, zvakano, mazuva mashanu tiri muno, ndinenge zvisina kunaka. Saka ndigere umo, ndichitaura nehama Nevo, nehama Woods, nevamwe. Izvi ndizvo zvatafunga kuzoita. Kana tikatadza neimwe nzira, zvichatiita kuti tive nemaservisi mashanu nomusi wa 28, 29, 30, 31, na 1. Zvakanaka, ndinozwa kuti kana tikava zvichitanga pasvondo inotevera, tinogona kuva nemaservisi maviri. Svondo mangwanani nesvondo manheru nomusi wa 18. Uye nomusi wa 25, toita svondo mangwanani nesvondo manheru, ava maservisi mana. Zvino nomusi wa 1 yamavhuvhu, toita svondo mangwanani nesvondo manheru. Izvozvo zvinotipa maservisi matanhatu, uye hazvizoita kuti vanhu vamanikidzane pavanopinda. Ndinofunga kudaro. Hamufungi here kuti izvozvo zviri nani pane kuva nevanhu vose vange vakaungana uye vakazvinyirirana nezvose? Zvino zvikangodaro kwemaservisi maviri iwayo, tinokwanisa kuzviita. Asi munhu wose anenge akamanikidzika kweusiku ushanu hwakatevedzana, zvinenge zvakaoma. Zvino ndinoda kuita musangano namatrustee navakuru vari pano ndichiri kuno. Izvi zvave kuitika kwese kwese. Tiri kurarama mumazuva ano okupedzisira, apo vhangeri harichina chinzvimbo chekutanga charinofanira kuve nacho, harichina kodzero dzarinofanira kuve naro. Zvangovhenganiswa mune zvematongerwo enyika nezvimwe, uye sekungova mubatanidzwa. Ndizvo zvazvichaguma zvave, nokuti munembo wechikara unofanira kuuya nemubatanidzwa, tinozviziva. Saka isu nokuti kuisa zvirango zvinodzivisa, hapana munhu anotenga kana kutengesa kunze kweuyo ane munembo wechikara. Zvino ndiri kuda kuwana kunzwisisa kubudikidza nevakuru. Ndiri kunzwa kutungamirirwa. Handisati ndakamboita nzara yakadai mumwoyo mangu yokuda Mwari muupenyu hwangu hwose, seyandiinayo zvino, munoona. Nokuti zvino ndinoda kuva netende rangu nezvinhu zvangu, sezvo Ishe vakandipa chiratidzo kuti ndidaro. Uye ndinotenda kuti nguva yava pedyosa. Zvino ndinoda kuona ndichiri kuno chingatidzivisa kuwana tende. Zvino kana toenda sokunge kuuya kuno kuJeffersonville, panzvimbo yokuva nezuva rimwe kana maviri kana mazuva matatu kana mana, tinogona kuenda kunze uko tonodzika tende iri, tova nemasvondo maviri kana matatu, muri kuona. Uye ipapo hapana anowana chokutaura pamusoro pazvo. Tinogona kuenda munhandare yebhora kana vakatidima iyoyo. Uye pane murimi kunze uko anotitendera kushandisa purazi rake, tinenge tichirenda kushandisa purazi iri, uye tobva taridzika. Chinhu choka chatinozoita ikoko kuvaka zvimbudzi zvedu nezvakadaro zvekuti tizoshandisa, izvozvo zviri nyore kuzviita. Zvino tinobva tatanga kuva nemaservisi saizvozvo, nokuti zvinoenderana nechiratidzo chakabva kunashe, uye zvinofanira kuitwa nenzira iyoyo. Ndichiuya nezuro ndichiona munoziva izvi. Izvo zvino ndakanga ndichikwira nenzira, imwe shamwari yangu yakanaka yaifambamo akati, "Kaziwa Billy." Ndakamutarisa, vhudzi kuchena semazaya echando, dumbu kudai. Mukomana uyu ndewezera rangu. Taitamba tose, ari mujaya akarurama pachiso pandaive mudiki. Zvakandipa mamwe manzwiro asinganzwisisiki. Mwanakomana wangu muduku Joseph akati, "Sei makasuwa nai baba?" "Oh," ndikati, "handikwanise kukutsanangurira Joseph, unoona, handigoni, handikwanise kukuudza." Uye ndikatarisa Elijah Perry agere kumashure uku namai Perry, zvinoita sokunge zviro uno, vari vaviri vaiva nevhudzi dema nomusoro ikoko, vachigara vari vavakidzani vangu apo pataiva neigwa tsaru vahuu, uye zasi murwizi tairaura usiku. Tiri kuvaona vari vaviri vachena musoro, munoziva zvine zvazvinotaura. Kamwe kabhero kadii kanobva karira, hauchina nguva yakawanda, maona. Nokudaro ndinoda kuti zuva rose reupenyu hwangu ndiraramire iye ayo andasarirwa nawo. Nguva yandiinayo ndinoda kuipedzera pane imwe nzvimbo ndichiita chimwe chinhu, kungava kana kumira pakona penzira ndichipupurira kubwinya noruremekedzo rwaMwari. Zvino ndiri pano nokuda kwechidangwa ichochi. Zvino ndine nzvimbo yangu duku yakavanda kumusoro kuno kuGreensmill, Indiana. Harisi guta zvino, iyi irenji. Uye pane vamwe vanhu vave varidzi vapo, uye hava kutendere kana kuisa rutsoka rwako pariri. Asi ndine bako imomo rokuti handiwane kana ndapindamo. Ndinoenda kunguva dzeusiku, uye hatombozivi pandinopinda nepandinobuda, uye hazivi pane bako racho, uye hakwanisi kusvika kwariri zvisinei kuti riri papi. Zvino ndinoda kuendako, ndinotaura naShe kwechinguva ndinonzwa kuti zvakafanira. Mudzimai wangu ari kuda kuuya, ari kuda kudzoka achizoshanya naRabeka naSara navamwe kushamwari dzavo. zvinotadzoka kuno kwemasvondo matatu anotevera kana ishe vachitendera uye ndinofunga panzvimbo yekuedza kumbanikidza vanhu pamwe chete pamisangano yepano patabhenakero sezvo iyi ndeyedu ndeyashe vakatipa uye ine muchina unoisa mhepo inofefetera ndinoda kuva nesevhisi svondo mangwanani nesevhisi svondo manheru zvinoita kuti vanhu vadzokere kudzimba dzavo vomirira kusvikira svondo rinotevera handifunge kuti ndingatore nekunyatsoita basa nemazvo pakudurungwa kwendiro dzamatenda dzokupedzisira nokuti mune mharidzo huru huru kwazvo madziri asi ndinogona kunamatira varwere nokuita zvinhu izvo ndine mharidzowo zvakare sokupiwa kwandichaitwa nashe dziri dzechechi nemusvondo rose ndichaenda murenje pane imwe nzvimbo ndichinonzvera ndozodzoka nesvondo mangwanani ndova nesevhisi yesvondo mangwanani sezvizvi nesevhisi yesvondo manheru mufundisi vedu vaduku vane nyasha hama nevho ndavabvunza kana vachigutsikana nazvo ndinoreva kutora masevhisi avo ose kubva kwavari asi ivo nomufaro muzhinji vapereka kune izvozvo nhango hama caps ivo ndinofungidzira vane denda rokutamatamawo zvakare uye ndiri kuona kuti vatoenda nehama yums zvino isha vaita kuti hama mani vari pano kuti vauye vavatsive chinzvimbo chavo munoziva hazvishamisi here nzira iyo mwari anoita nayo zvinhu ivo nguva dzose vane zvinhu zvose zvakarongwa zvakanaka munguva yazvo pandauya ndanzwa mumwe munhu achiparidza ndikati izvi hazvi ndinotenda hama caps vakauya tuson zvino ndinofunga kuti nokukasika hakuna kuvaitira zvakanaka kwaipisa zvaida kusvika madhigirii 110 havana kuda kuwana chokuita nezvakadaro saka vakabva vaenda ivo nehama yums ndokuenda kumusoro kuphoenix nokuti ikoko kunopisa 115 kusvika 116 118 kumusoro ikoko zvainge zvichakangoipisisa nokudaro ndinofunga kuti vakaenda kutexas shure kwezvo vari kuedza kuwana nzvimbo hahudi arizona nguva ino yegore ndinokutaurira vakanga kuchipisa 140 pane rimwe zuva chishanu chapfuura kwaiva madhigirii 140 papaka ndiko uko hama craig wechechi ino kwaanogara zvino unogona kupwanya zai rigofano ibva risati rasvika pasi iwe ukasvipa mate zvinhu zvino unyoro hunopera zvakango hakuna unyoro kana zvachose ihovhoni chaiyo yekubikira nguva dzino dzegore asi kubva semuna mbudzi zviitanandira kwakaisonaka asi mukasvika muna kurume nakubvumbi wotobva zvako kana usingadi kufa nokushaya mweya zvino hama caps nevamwe ndiyo nguva yavakasvika iyo yandinofunga kuti ndiyo yakavadzinga saka zvichida mwari vane chinangwa chavakazviitira ndiri kuzvitenda kuti mwari vanotungamirira tsoka dzevatsvene pane dzimwe nguva zvinoita sezvakaoma sezvariya varwendo urwu rwekuafrica ndaiva nechokwadi chokuti ndaiva ndichifamba ndiri mukuda kwamwari nokuti gore rakanga rapfuura ndakanga ndiri zasi kuchamhembe ndiine misangano yaitevedzana zvino ndakafunga zvichibva kune sangano riya vakati unogona hako kuuya nemuboka rechristian businessmen asi isu tinenge tisina chokuita nazvo zvakanaka ini handidi kukandira varume ava mazviri munoziva kuti vapesane ndinoda kuti vanzwe zvakanaka mumwe kune mumwe saka ndakangoti zvakanaka ndakavanyorera tsamba ndikati rangarirai kwavana makore akawanda ndichiedza kupinda muafrica zvakare ndichinzwa kuti shumiro yangu haisati yapera muafrica handina ndinoendere kuafrica apo ndiine maguta mazana matanhatu manomwe muno muunited states vari kudana muri kuona imo muno chete pasina kusiya canada mexico kana imwe yenzvimbo idzo ndinodirei kuenda ikoko asi chimwe chinhu chiri mumwoyo mangu chinondidhonzera kuafrica ikoko vanhu ivavo pane chimwe chinhu pamusoro pavo chandinoda uye ndiri kungoda kuendera vanhu vatema bedzi pane chimwe chinhu chiri mune vakawanda vavo vatungamiriri havanzwe kuti ndinofanira kudaro ndinoda kuenda kushamwari dzangu dzichitema ndiko kwandakadanirwa nashe uye zvino vane zvishuwo vazhinji vevanhu ava vachena vanogona kuenda kuna vana chiremba nezvose asi avo vechitema vanonzwisa urombo vanogara ikoko hera nokuwa ndinonzwa kuti ndivo vanoita sokunge vanozvigamuchira ndivo vacho pane chimwe chinhu pazviri ukasvika pachinano chokuti wachenjera zvokuti wave kuziva zvose zvadaro mwari hapana chaanogona kuita newe asi ukasvika panzvimbo yokuti wakagadzirira kuteerera nokudzidza zvadaro yave nguva yamwari yaanogona kuuya otaura newe. Saka ndakavanyorera tsamba ndikavapindura ndikavataurira. Zvino ndikati, rangarirai nezuva rekutongwa, regai maoko akaita samapfupa aseerere kubva pachiutsi achikupomerai, ropa ravo rive pamusoro penyu kwete pandiri, nokuti ndakaedza kwemakore gumi kuti ndidzoke. Zvino ndakati ndatumira tsamba ndakadzoka, chimwe chinhu chikati kwandiri, ona Sidney Jackson, enda unovhima. Zvino panguva imwe cheteyo Ishe vakataura naSidney Jackson kuti shumba yezenza rakatsukuruka, hama Branham vaine musasa sango Durban, musangano mukuru. Saka akanga ari kuno uye akataura nemi kuno. Munozvei takababatidza, airwisa zvikuru rubhabhatidzo urwu rwemuzita raJesu Kristu, uye mudzimai wake aitomudarika aibva atongofamba achienda. Waigona, ndikukuudzai, handisati ndakamboona vanhu vakazvipira zvakadai. Vane vashumiri vanenge 150 ikoko vakabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu, uye vari kupisa nyika yose. Mwaridzo yave kutsvaira Africa kwese kwese, vachikairwe ndege nevanhu vakuru vari kuuya vachibhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Saka ini pandakatanga kuendako, ndiri kukutaurirai, handisati ndambowana dambudziko rakadaro muupenyu hwangu hwose, ndichiedza kuti ndiendeko. Zvino pava panguva yokupedzisira, panguva yokupedzisira kuti ndichienda, pakanga pakanyorwa pamusoro pevhiza rangu, haukwanisi kuzoshumira pose pane chokuita nezvokunamata, unongogona bedzi kuuya kuzovhima. Saka zvadaro wakanga watarwa semutemo. Asi takati, handina basa nezvinoitwa naDiabolos. Handikwanisi kusimbisa zvakataurwa nehama Jackson zveshumba yezenze rakatsukuruka neizvi izvo kana nezvimwe. Handikwanisi kuzvisimbisa, asi ndinoziva kuti Mwari vakandiudza kuti ona Sidney Jackson moenda kunovhima. Zvino ndakati ndiri kuenda. Zvino dzimwe nguva, zvino ndakazova neimwe nzende yakakura kudarika dzose, ndakazoona kuti dambudziko raiverei. Iye zvino ndinofunga nechemuna gumi guru, Ishe vachitendera ndinogona kudzokera ndovanomusangano nezvose nokushanda pamwe zvizere nezvimwe zvose munoona muAfrica zvino. Ndakadzika ndikasvika paudzamo hwayo, uye ndikaona paiva nenyaya yacho chakazvikonzera. Kumusoro kuno vachinyora, uyo ane ichi chokutaura, uye mumwe ane zvimwe zvokutaura, uye uyo ari uko. Chinhu chakanakisa chokuita, enda unozvionera wega. Zvino ndinoziva pakava nedambudziko uye nechikonzero chacho, raive rokuungana pamwe chete kwevanhu vakawanda. Hurumende haina kuda kunditendera kuti ndive nako. Zvino kana veChristian Businessmen kana rimwe osangano richazotunzamo hurumende pakarepo, nokuti isangano rinomiririrwa nehurumende. Hurumende inotumira mauto anochengetedza. Pakava nevarume 25 vanobva musangano rimwe, 25 vanobva mune rimwe, kunyange zvakadaro havazvigamuchiri. Anofanira kunge ari munhu mukuru wesangano iri. Zvino veChristian Businessmen ibato risina warinosarudza, rinomiririra machechi ose. Chiremba Simon mukuru wavo ikoko, murume akaisorurama, ndakasangana naye ndikakurukura naye. Zvino vachange vachitora misangano iyi, machechi ose achauya pamwe chete, maona. Uye ndinotenda kuti tichava nomumwe wemusangano mukurusa wakambova muAfrica. Asi zvandaireva ndezvizvi, kana uchiziva kuti uri kuedza kuita zvakanaka, chokutanga ndechekuti kana ukanzwa kutungamirirwa kuita chimwe chinhu, chinzvere neshoko uone kuti chinoenderana here neshoko. Kana zvadaro, ngapashayiwe chinokumisa. Hazvina basa kuti Diabolos anokukandira mavhiri mangani munzira, chingofamba chete nepamusoro pavo. Ndakaudza mudzimai wangu uye ndikaudza hama uri pandakasvika kuno nedzimwe shamwari dzandakasangana nadzo nezuro. Ndava namakore pano anenge 5 apo ndanga ndisiri kuziva zvokuita, yanga iri yekusagadzikana. Munoona rumutsiriro pacharwo pakati pamachechi rwakafa. Munhu wose anozviziva. Unozvinzwa muno mutabhenakeri, unongozvinzwa kwese kwese. Pane manzwiro akatonhora ekufa chaiko. Pane chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka, nokuti mufaro weshungu dzerumutsiriro hausisipo pavanhu. Pinda mumachechi unovaona vakagaramo, ipapo mufudzi ari kungotsvanzvadzira achitsvaka mharidzo nezvimwewo zvakadaro. Zvino chinhu chokutanga munoziva, akazopedzisira ave pane zvepati iyo yavaizova nayo kana zvimwewo, zviri kuita sokunge pane kutonhora kwerufu kwese kwese. Billy Graham ari kuzvicherechedza. Ora Roberts vaAren vakava nedambudziko sokuziva kwenyu. Ora Roberts ane zvivakwa zvemamiriyoni makumi mashanu emadhora nezvimwe zvakadaro imomo. Pane chikoro uye saka hakuchina chiri kuenda kunze zvino. Ndakabva pano nechiratidzo kuenda uko kuTucson. Unoona izvo Mwari vaida kuti ndiite. Ikoko vakasangana neni kumusoro ikoko zvokukuudzai kwavakaita pano kuti vaizozviita. Zvino chimiro chengirozi nomwe ndokuti ndidzokere uye zvisimbiso zvinomwe zvaizozarurwa. Ndizvo chaizvo zvakaitika. Akati, nerimwe zuva ndiine hama Woods pakauya ikoko, takaenda kunzvimbo imwe chete ndokukanda dombo mudenga rikadzika. Akati, mukati mezuva neusiku humwe muchavamwe ndakanganwa mashoko acho chaiwo, muchaona kubwinya kwaMwari. Zvino zuva rakatevera, chamupupuri chakadzika kubva muchadenga uye tinoziva nyaya yezvakaitika. Pachakakwira mudenga, vakabvunza kuti chakanga chiri chii. Ndikati, tataura mashoko matatu mukutinhira kukuru kutatu. Varume vakangonzwa kutinhira, ndakanzwisisa zvazvakataura zvikanzi kutongwa kwarova mahombekombe emadokero. Mushure memazuva maviri, Alaska yakapotsa yanyura. Ikoko kwanga kuri kungotinhira kudengenyeka kwenyika nezvose. Tingozvitarisai mazuva ose, kudengenyeka kwenyika kuri kuzunguza kwese kwese. Musangano wangu wokupedzisira, musangano wandakapedzisira kuva nawo, ino ndiyo ichava mharidzo yangu yokutanga. Zviro kwazvo kuparidza kubvira ipapo. Ndakanga ndiri kuparidza muLos Angeles paBiltmore Auditorium. Zvino ndaitaura pamusoro pemurume achizvisarudzira mudzimai pamwe mune tepi yacho. Yaka ndakati zvinoratidza hunhu hwake nevavariro yake kuti kana murume akatora mudzimai anotora musikana wechidiki kuti ave mudzimai wake. Anotora munoziva musikana wechimanje-manje uyo anongova riketa wamazuva ose. Zvino zvinongoratidza zvaari kana akaroora mambokadzi wezverunako kana mambokadzi wezveruchiva kana zvimwewo zvaangava. Zvinoratidza zviri chaizvo zviri mumurume uyu. Asi muKristu anotsvaka hunhu mumudzimai nokuti ari kuronga musha uchazouya nemudzimai iyeye. Anoronga, anozviwanira chivaka musha. Uye ndikati, naizvozvo Kristu zvichienderana neshoko rake pano rinotiudza kuti musha wedu unouya uchange wakadini. Imhando yemudzimai waachasarudza, chipfeve chemasangano kana anosarudza mudzimai ane hunhu hweshoko rake. Zvino ndiye achava mwenga. Zvino ndiri imomo, pane chakandirova uye hapana chandakaziva kwemaminitsi anenge makumi matatu. Pane chiprofita chakabuda. Chinhu chandakatanga kurangarira hama Mosley naBilly ndakanga ndiri munzira ndichifamba. Uye akati, iwe Kapenaume unozvidana nezita rengirozi, ndiyo iyo Los Angeles, guta rengirozi unoona girozi, wakasimudzirwa kusvika kumatenga, uchadzikiswa pasi mugehena. Nokuti dai mabasa makuru akaitwa muSodhoma ayo akaitwa mauri ingadai yakamira kusvikira muzuva ranhasi. Zvino kwandiri zvose izvi hapana zvandaiziva. Maona, zvino ndakanga ndichangopedza kurumbidza Kristu ndichimusimudzira nokutaurira chechi. Ndakati, imi madzimai, hazvinei kuti ndaedza zvakaita sei kuuya kwamuri kana kuparidza ndichipikisa zvinhu izvi. Nemi varume, imi vaparidzi, munogara muchinyengerwa nguva dzose muchingozviita zvakadaro, munofamba pamusoro paro sokunge shoko raMwari hapana zviripo. Pandakazvinzwisisa ndakaenda ndikati, pane gwaro pamusoro peizvi pane imwe nzvimbo. Zvino ndakaenda ndikaona kuti aive Jesu achitsiura Kapenaumu pamahombekombe egungwa. Manheru iwayo ndakatsvaka magwaro, ndakasvika kumba ndokutora bhuku renhoroondo. Uye Sodhoma neGomora pane imwe nguva raimbova guta rakabudirira muzinda wavahedheni pasi rose. Uye munoziva guta iroro rakanyungudzwa muDead Sea nokudengenyeka kwenyika. Zvino Jesu akamira ndokuti, Kapenaumu, dai Sodhoma yakaitirwa mabasa mairi ayo akaitwa mauri ingadai yakamira nhasi, asi zvino unofanira kudzikiswa zasi kugehena. Zvino pangangoita mazana maviri kana mazana matatu emakore mushure mechiprofita chake, pamwe nemamwe maguta ose, maguta epamahombekombe ose achakamira kunze kweKapenaumu iri pasi pegungwa. Kudengenyeka kwenyika ndiko kwakainyudza mugungwa. Zvino ndichiprofita, Los Angeles ichange iri pasi pegungwa. Zvino pandakasvika kumba ndakaenda kuAfrica. Zvino pandakanga ndiri kuAfrica pakava nokudengenyeka kwenyika. Uye vezvesainzi makazviona zvakabuda panefenyuro kuti dzimwe dzimba huru dzakanaka dzakaondomoka muLos Angeles nemotel nezvimwewo. Iye zvino kwava ne kubvira pakudengenyeka ikoko pane muswi wakavhurika mainji maviri kana matatu wakauya panyika kuchitangira kuAlaska kuchipota nekuzvitsuwa zveAleutian ugofamba zana nemakumi mashanu kana mazana maviri emamaira uchipinda mugungwa uchizodzoka nepaSan Diego zvichitora California kana Los Angeles uchizobuda nechepazasi pechikamu chekumusoro muCalifornia pane kame kanzvimbo kadiki kanonzi San Jose nechezasi ikoko. Zvinowo zvesainzi uyu akanga achitaura ari pahurukuru takanga tichiona paterevhizheni. Zvino akati pazasi pacho pane bota remuto unopisa riri kufashaira. Zvino akataura zvokuti akati ichocho chidimbu chichakwachuka ndokuti uye chichazviita. Zvino uyo murume uyu wezvesainzi aibvunza mukuru mukuru wezvesainzi akati kwaari akati saka chingangonyura chose. Akati chingango chichato. Akati saka ndizvozvo zvichida zvichatora makore akawanda kubva zvino. Akati ndinogona kutora maminitsi mashanu kubva zvino kana kuti makore mashanu kubva zvino. Akangozvipa makore mashanu asi sokumira kwandakanga ndakaita ipapo ndiri pasi pokufemera ndichiisa kutongwa kumahombekombe ekumavirira ndokuzozvitevera nokunyura kweLos Angeles yaparara. Ndizvozvo zvichaitika rini handizivi. Asi chii chakaitika munoziva? Tangova nemakontinenti matanhatu zvino. Takange tiine vanomwe, imwe iya yakanyura pakati peAfrica neUnited States. Zviri munhoroondo, munozviziva. Iye zvino iyi yakanyura, zvino ndinoda kuti mutarire apo. Iyi imharidzo yandakaparidza nezvayo apo ndinotenda hama Elijah Perry pamwe vaiva mudhikoni muno muchechi panguva iyoyo pakuziva kwangu. Asi zvakanzi nguva ichauya ndanga ndisingazvizivi kusvikira Mai Simpson vandiunzira mharidze yacho nerimwe zuva. Zvino ndakazvinyora mune rimwe bhuku duku kuti gwenga kuti nyanza ichayerera ichichema nemafachama kusvika mugwenga aive makore makumi matatu akapfuura. Uye saizvozvo gungwa resauton rakaderera mafiti anenge mazana maviri pazasi pegungwa. Zvino kana kufashaira kukuru kuya nyika ichinyura saizvozvo mazana emamaira akapoteredza mazana nemazana emamaira akapoteredza achinyura munyika richakandira zisaisai richasvika kuArizona ichokwadi richazviita. Tave panguva yekuguma nguva yakabwinyiswa kuonekwa kwaishe Jesu. Akati kuchava nokudengenyeka kwenyika munzvimbo dzakawanda nguva dzekukanganisika kunetsana pakati pendudzi mwoyo yevanhu ichikundika nokutya. Ndokuti kana zvinhu izvi zvave kutanga kuitika simudza musoro wako rudzikinuro rwako rwava pedyo. Zvangui, nyika dziri kupamuka, Israeri iri kumuka. Zviratidzo zvakafanotaurwa nevaprofita mazuva emahedheni ave mashoma azere nematambudziko. Dzokai, vakapararira kwenyu, iva nechokwadi chekuzviita. Zuva rerudzikinuro raswedera, mwoyo yevanhu yokundika nokutya. Zadzwai nemweya wamwari, ivai nemarambi enyu akagadziridzwa akajeka. Tarirai kumusoro, rudzikinuro rwenyu rwave pedyo. Ndizvozvo vaprofita venhema vari kunyepa zvokwadi yamwari voiramba kuti Jesu Kristu ndi Mwari wedu. Makaona here mufananidzo zuva riya kuti akatendeutsa mufananidzo uya kurutivi? Uye mufananidzo chaiwo wengirozi dziya nomwe dzichisimuka itenderedze kurudyi, ndipo apo chiso chaishe Jesu akatarisa pasi panyika zvakare. Munorangarira pandakaparidza mazera manomwe ekereke ndakanga ndisingadzwisise kuri sei Jesu akamirapo akapfeka chichena mumusoro wake. Akanga ari murume wechidiki. Ndakazvidzorera kubhaibheri rikati akauya kumukweguri pamazuva ake ane vhudzi rakachena semakushe ewai. Jesu aingove nemakore makumi matatu nematatu ane chidimbu pakuroverekwa kwake pamuchinjikwa. Ndakafonera hama Jack Moore mudzidzi webhaibheri vakati hama Branham ndiJesu ari muchinhano chake chokubwinya. Vakati mushure mokufa kuvigwa nokumuka kwake ndizvo zvaakazova. Izvozvo zvainzwika zvakanaka kumudzidzi webhaibheri asi hazvina kunyatsoita zvakanaka, hazvina kunorova panhu chaipo. Ndakaendako ndokutanga pazera rekereke rokutanga. Ipapo mweya mutsveni akazvizarura. Iye zvino mava nazvo pamazera ekereke yenyu. Ndinofungidzira kuti mabhuku acho achabuda nokukasika zvino aine tsanangudzo yazvo izere. Zvino akaratidza kuti Jesu akanga ari mutongi. Pane wigi chena yavaisipfeka. Vaiisa wigi voipfeka somutongi. England ichiri kuzviita kana uine utongi hwepamusoro soro. Zvino kutendeutsa mufananidzo uyu kurutivi heunoyi uyu, bvudzi rake dema unokwanisa kuriona mumativi endebvu dzake, uye akapfeka wigi chena. Ndiye wekupedzisira pamasimba. Iye ndiye mutongi mukuru kuru. Kana Mwari akadaro pachake, uyu ndiye mwanakomana wangu, munzwei. Heunoyi uyu pamwe nengirozi maridzo kwaiva iko kupamurwa kunomwe kwezvisimbiso zvinomwe zvakazarurwa, mbeu yenyoka nezvimwe zvinhu zvose izvi pano. Uye zvinoratidza kuti ndicho chifukidzo chake, ndiwo utongi hwake hukurukuru. Iye mukurukuru uye akapfeka wigi, kana kuti akafukidzwa. Bhaibheri rakati akashandura uso hwake, kana kuti akazvishandura pachake. En morphe, shoko iri rinobva pashoko rechigiriki en morphe, zvinoreva mutambi wechigiriki anotamba muzvikamu zvemutambo zvakawanda. Nhasi anenge ari chimwe chinhu, muchikamu chinotevera anenge ava chimwewo chinhu. Aive Mwari Baba mune chimwe chikamu, Mwari Mwanakomana mune chimwe chikamu, uye zvino Mwari Mweya Mutsvene muchikamu chino. Maona heunoyi uyo shoko rake richiri samasimba. Tiri kurarama mumazuva okupedzisira. Pandakadzoka kubva kuAfrica nerimwe zuva ndakanga ndakaneta, muri kuona ikoko usiku panguva dzino. Zvino unofanira kuti utoshanduka. Panguva yandakanga ndajairira ndipo pandakadzokazve. Takava nerwendo rwakanaka, rwendo rwekunovhima, rumwe rwenzendo dzakaisonakisisa dzandakambova nadzo muupenyu hwangu. Zvino Bhili ane mifananidzo, pamwe achawana nguva yokuiratidza pane imwe nzvimbo. Achakuratidzai rwendo rwacho. Ndakarota hope ndiri kupota ndichingorota ndadzokera papublic service company neimwe nzira. Saka ndakafunga kuti ndakanga ndiri kuita sokuti nyoserei pabasa, ndaifanira kunge vaingondirega ndichizviitira zvandaida. Uye ndakafunga kuti ndaizo panzvimbo yekubuda kunze nokutevedza tambo dzemagetsi, kana kunotora mari dzezvikwereti zvemagetsi, kana zvimwe zvandaifanira kuita. Ndakazongoti saka ini ndinozvitonga ndokubva ndaenda kunotuhwina. Ndakadzikapo ndokukumura nguo idzi ndokupfeka hanzu dzangu dzekutuhwina. Ndakanga ndiri ndoga, zvino ndakafunga asika izvi hazvina kunaka. Kambani achiri masikati, kambani iri kundibhadhara nguva iyoyi. Ndakafunga izvi zvinoshamisa. Zvino ndakazofunga saka mari yandaunganidza parwendo. Ndakanga ndasanganisa mari dzekupatirura nedzezvikwereti, uye ndokuti saka mari yandawana kuvanhu pane zvandaita pandanga ndichitamba ndiri pano. Ndarasa matikiti angu ose, uye ndasanganisa mari yavo neyangu. Ko zvino ndichaziva sei kuti ndiani abhadhara chikwereti? Ndakafunga nokuda kwekuti ndanga ndisiri kuita hanya nazvo. Ndakafunga hazvina kunaka. Pane chinhu chimwe chete chandinofanira kuita, ndeichi: kudzokera kuna superintendent wangu ndonomuudza. Aiva Don Willis. Ndikati, Don, ndarasa matikiti aya. Zvino heinoi iyi mari yose yandawana, uye oi iyi mari yavo pamwe chete, isiye pano pakeshiya. Zvino vanhu kana vachinge vauya vanowana risiti rwokuti ndakagashira mubhadharo wavo. Zvichida mune vanhu vakagara imo muno, avo ini ndinoziva kuti varipo. Pandaipota ndichitora mari kwavari mumazuva iwayo, uye ndaivapa risiti. Munoziva waitozotutsira nechikamu chegumikana chikwereti chako chadarikidza, uye pamwe dhora nehafu chinenge chadarika nemasenzi gumi nemashanu. Vanhu vazhinji vairarama taifarira kusangana pamwe tichianana. Zvino vaizorega chikwereti chavo kuti chidarikire. Zvino ini ndouya kuzotaura navo kwechinguvana. Wondipa masenzi gumi nemashanu, munoziva togara pasi tombokurukura kwechinguvana nokuzotora mari yechikwereti chavo. Saka zvakazoshata, vakazova nezvikwereti zvakawanda zvandakazotadza kunotora mari yaive muvanhu. Saka ndakafunga kuti ndiyo nzira yoga yandaikwanisa kuzviita nayo. Zvino ndakabva ndapepuka. Panzvimbo patinogara hanzvadzi Larson, handifunge kuti vari pano vanga vachitibata zvakaisonaka. Uye havari kuti ndizvitaure, asi mudzimai akaisorurama. Uye tanga tiri kugara mudzimba dzavo, vane mipanda miviri, mipanda midiki yakabatana, tanga tichirenda dzose dziri mbiri. Zvino mudzimai wangu neni tairara mune mumwe mupanda, umo mandaipota ndichigamuchira vanhu pandaikwanisa. Mune tumibhedha tunenge turi tuviri imomo. Ndakamuka, mudzimai wangu akanga asati amuka. Zvino mushure mechinguva akazomuka. Ndakamusimudzira ruoko akanditarisa ndokubwaira meso ake. Ini ndokuti, wara zvakanaka? Akati, kwete. Zvino ini ndikati, ndava nehope dzakaizoipisisa. Ndanga ndadzokera kupublic service company iya zvakare. Ndikati, chii chandakaita? Ndinorangarira somukomana mudiki kana kuti murume wechidiki ndaifamba ndichiongorora matambo emagetsi paSalem kuIndiana pakasiyana. Ndaipinda ndotenga kudya kwamangwanani pamwe ndiro yemaots. Muzuva iroro raipisa nezvose. Zvino zvaitondirwarisa ndikadya kudya kwamangwanani. Ndairatidza kuti ndashandisa masenzi gumi pamari yandaipiwa basa yokushandisa. Superintendenti akauya achiti, akati, unoziva zvavakataura mumu mumusangano. Ndiani benzi rinoti rakashandisa masenzi gumi pakudya kwamangwanani? Ndokuti unofanira kuratidza mari inotangira pamasenzi makumi mashanu. Zvino mose munoziva kuti masenzi makumi mashanu aitenga kudya kwamangwanani kwakakura chaizvo mumazuva iwayo. Zvino ndakati, ko handiti handidya zvakawanda kudaro? Akati, handiti vamwe vose vanoratidza kuti vashandisa masenzi makumi mashanu. Unofanira kuratidza kuti washandisa masenzi makumi mashanu. Ndikati, handiti handiishandise. Iye ndokuti, chingoiratidza saizvozvo nesuperintendenti wangu iyeye. Zvadaro ndakafunga, saka zvino ndodini? Ndinofanira akakuchaja masenzi makumi mashanu ndodya zvemasenzi gumi. Nokudaro ndaienda munzira ndonotora tuvana tudiki tusina kuwana kudya kwamangwanani ndototengera kudya kwamangwanani kwemasenzi makumi mana. Saka zvino ndakafunga, zvakanaka, chii chingadai? Pamwe ndiyo mhosva yavari kundiwanira. Zvino ndinorangarira pano nguva shoma yapfuura vakapfuura vari pakupatura ndokukanganisa ruvanze rwekuseri kwembauko. Zvino ndokunditi, titaurire mari yatinofanira kukubhadhara. Munoziva vane kodzero dzekupatirura, asi vanofanira kubhadhara zvavakuvadza. Ndakangonyora ndichivapindura ndichiti, hamuna chikwereti kwandiri. Ndakafunga, izvozvo ndichabhadharira mari dziya dzamasenzi makumi mana. Zvichida pamwe ndakashandisa mari inoita madhora makumi maviri kana matatu ndichiipa kuwana. Pamwe ndizvo zvichazvigadzirisa ndokuramba ndichirota. Zvino ndakanga ndiine zimuti zihombe ikoko, vana vaitambira pasi paro. Zvino vepatroli ive zvino vave kupatirura vari muherikopta. Saka akauya akati, Billy, zvingadii muti uyo ukatemwa? Ndikati, kwete, musautema, tichaudimburira. Ndikati, hamaudi, neni tichaudimburira. Ndokuti, zvakanaka, ndichangoti varume vagouya kuzoudimburira. Ndikati, asika, musazoutema. Iye ndokuti, ndiutemi. Ndakaenda parwendo. Zvino pandakadzoka, wakanga watemwa kusvika pafo. Zvadaro, ndakanga ndava nechekumhangara. Munoona, ndakati, saka Ishe, izvi ndizvo zvichazvigadzirisa, taziva. Saka ndakavaregerera zvakanga zvaringana ndokuzvisiya zvakadaro. Saka ndakaramba ndichingozvirota. Pandakamuka mangwa mangwanani, ndakati, zvakanaka, chinhu chatinotanga kuita mangwanani kana tamuka, kunamata pamwe chete, tozonamata patinoenda kunovata manheru. Zvino mushure mekunge mudzimai aenda kunogadzira kudya kwamangwanani kwevana, ndakatanga kunamata. Ndikati, Ishe, ndinofanira kunge ndaive munhu akaipa. Chii chandakaita muupenyu chokuti ndiri kutadza kusiyana nepublic service company? Ndakapinda kunogeza ndokudzoka. Zvino chimwe chinhu chaiita sokunge chaiti kwandiri, pamwe ndiri kunyozera pabasa rake. Ndakafunga, pava nemakore anenge mashanu pasina chandaita, ndakangomirira paari. Ndakanga ndakamira uko pane rimwe zuva vakati vakira imba itsva kumusoro ikoko. Zvino hama Mosley vakauya ndokutanga kutaura pamusoro payo. Ndikati, chinongori chipo chiduku kubva kuna baba vangu. Zvino vakabva vatanga kuchema. Ndikati, unoona? Akati, kana mukasiya misha yenyu, dzimba, minda, madzibaba, vana amai, ndichakupai dzimba, minda, madzibaba, vana amai, uye zvakapetwa kazana muupenyu huno neupenyu usingaperi unotevera. Ndikati, munoona? Ndakatosiya tabernakeri yandaida zvikuru, imba yangu yandakapiwa naShe musoro ikoko, ndakatoisiya vandidzosera ino. Ndikati, anoshamisa, muri kuona? Zvino akatanga kuchema. Zvakanaka, ndakati, ndakatoya kuno kuti ndizvipatsanure kuuya kugwenga rino. Zvino ndakafunga, handizivi kuti seMwari vakandiunza mugwenga kunze kuno kusina chiriko kunze kwemarize nezvimupurwa. Haringori gwenga roga unopisa, asi igwenga pamweya. Zvangu, hakuna kana upenyu hwepamweya zvachose mumachechi vanopesana. Imiwe hamusati makamboona zvakadaro muupenyu hwenyu. Haritomborina kuchechi kwatinoenda, hakuna. Zvino kana vanhu vacho vave kuda kutoparara pamweya, zvinozvicherechedza pavanhu vanouya ikoko, unoona kupesana kuri pakati pavo kana wakazvitarisa. Saka iwe ukagara uri pasi pemweya waMwari, upenyu hwako hunobva hwave kutapira hwakapfava sezvinoita mvura inomeresa huswa uhwu nemabukira akapfava. Kana huswa uhwu muArizona hwaizokura, miti iyi inenge yave zvimadhorofiyo, mashizha anomonana kusvika ave minzwa. Ndizvo zvazviri kana mumachechi muchinge maoma, munhu wose anenge achingobaya munhu. Munoziva, zvinoonai, unofanira kuti uwane mvura dzakanyorovera dzinonaya kuti ugopfava, uye nokugadzira mashizha nemumvuri kuitira vafambi vanenge vachipfuura. Saka chimwe chinhu chakati kwandiri, pamwe uri kunyozera pabasa raMwari. Saka ndakanamatira chiratidzo. Zvino Midha akabva kundichengera Bhaibheri idzva uye hama Brown vanobva kumusoro kuOhio vakanditengera Bhaibheri idzva vose vari vaviri panguva imwe chete pakisimusi. Ndakaenda ndikanotora rimwe remabhaibheri matsva aya ndikati, Ishe, mumazuva akapfuura maiva neUrimu neTumimi. Ndinoteererai, regai nditaurezvi sezvo havasi uno havasi kutepa musangano uno. Chikonzero chandiri kubvunzira, ndiri kutaura izvi, regai nditi musazozviita, hachisi chinhu chakanaka. Asi ndakati, Ishe, zvaiitika kuti muroti akarota chiroto vaimutora voenda naye kuUrimu neTumimi votaura. Zvino kana Urimu neTumimi ikapenya magetsi, chiedza chepamweya chiroto chinenge chiri chechokwadi. Ndakati, asi upisita uhu neUrimu neTumimi yacho hazvichisipo. Bhaibheri renyu ndiro Urimu neTumimi zvino. Ishe, dai ndikasazoita izvi zvakare, asi ndakakukumbirai ndikanamata kwamuri kuti mundipe chiratidzo. Taurai neni kuti sei ndiri kurota hope idzi, uye chii chandakaita? Kana ndakakuvadza, kana ndakaita chimwe chinhu kuti mumwe munhu pasi rose, ndizivisei. Ndichaenda ndinogadzirisa. Kana ndiine chikwereti kupublic service company, kana ndakavakanganisira, kana mumwe womunhu, kana ndakakukanganisirai, ndizivisei. Ndinoda kupagadzirisa. Ngatizvigadzirisei iye zvino. Usamirire kuzozviita kwapera nguva. Nguva inogona kupera. Ngatizviitei iye zvino. Zvino ndakati, zviri kwazvo, pane chimwe chiri mushoko ramwari kubva muna Genesi kusvika kuna zvakazarurwa, kuti mumwe munhu imomo wambakamboshanda naye ari pamamiriro akafanana nemubvunzo wangu. Kana mumwe munhu akaita chimwe chinhu uye makamubvunza pamusoro pazvo, regai ndivhure panzvimbo yakadaro muBhaibheri. Uye kana mumwe munhu chingavei chavakaita chicharerekera kwandiri pandakakanganisa, kana chimwe chinhu chamunoda kuti ndiite, kana zvandisina kuita, itai kuti ndione mumwe munhu akadaro muBhaibheri saizvozvi. Zvino ndakavhara maziso angu ndokurega Bhaibheri richivhurika roga ndokuisa chigunwe changu pagwaro. Genesi 24:7. Eriezeri, muranda waAbrahama akatendeka, muenzanisi wemuranda muBhaibheri, achitumwa kunovhima mwenga waIsaka. Chando chakamhanya-mhanya nomuviri wangu. Chokwadi ndiyo yangu, zvinoenderana nemharidzo yangu yose, kudhonza uchibuditsa mwenga. Akati, pika kuti hausi kuzotora mwenga kubva pakati peava, asi enda kune vanhu vangu. Iye ndokuti, ko kana mudzimai wacho akaramba kuuya neni? Ndokuti, ipapo unenge wasunungurwa kubva kumhiko iyoyi. Akati, uye Mwari wokudenga achatumira ngirozi yake mberi kwako kukuratidza gwara. Akabva aendako pakarepo ndokutanga kunamata. Zvino iye ndokusangana netsvarakadenga Rabheka, uyo akazova mwenga waIsaka. Imharidzo yakakwana kudzokera kushoko. Enda unotora mwenga uya. Ibasa rokuita, ndicho chikonzero ndiri pano. Ndizvo zvandiri kuedza kuita, kudana mwenga. Rangarirai kuCalifornia uko, hurukuro iya yemwenga kufanoonekwa pandakava nako kuno, kuti mwenga wakauya pakutanga ndokumuona achipfuura. Zvino hepanoi pakazouya muzvare America, muzvare Asia nevamwe vose. Chinhu chairatidzika zvinonyangadza zvikurusa. Zvino mwenga mumwe chete akazopfuura zvakare. Mumwe wavo akanga wobuda mugwara, uye ndakanga ndichimudzosa kuti afambe mugwara. Vaiva vaviri vavo. Zvino ndizvo zvandaifanira kuita, kuchengetedza mwenga ari mugwara, kuvhima munhu iyeye. Ndakati, Mwari, ndave kudzokera kumba kunovandudza mhiko dzangu zvakare, uye ndikutanga patsvazve. Nokudaro ndizvo zvatiri kuronga kuzoita, ndizvo zvandavinga kuno. Ndinofunga kuti chingaita chinhu chakanaka tikaita izvi. Tanga musi wa18 svondo rinouya, mangwanani emusi wesvondo unotevera, nemanheru esvondo inotevera, musi wesvondo inotevera, neimwe svondo inozotevera. Vangari vanofunga kuti chingava chinhu chakanaka, maita henyu. Uye zvino ndinoda kuti mundiitirewo chimwe chinhu. Kana paine vanhu vamakazivisa kuti pachava nemusangano musi wa28, mungavazivisawo here zvakare kuti hatina kuzokwanisa kuzviita? Vataurirei, vanyorerei tsamba kana chimwe chinhu. Hatidi kuti vanhu vauye tigovakanganisa, asi hatina kuwana auditorium. Munoona, hatina kukwanisa kuiwana. Zvino nokuda kwekuti pamusangano wokupedzisira ndinofunga kuti pakanga paine vanhu vakawanda ipapo nezvose, vakango munozivawo zvinoitwa nevanhu, uye vakaameno tiri kurarama mazuva okupedzisira. Ndizvo chete. Uye vanoti vanhu vanouya vachikokanganisa chikoro, uye vakurumidzisa kuuya. Zvino vakaita izvi kana izvo kana zvimwewo zvakadaro, uye munzvimbo yacho vanhu vainge vakamanikidzana. Zvino mukuru wezvemoto anoita izvi neizvo, uye saka munongozivawo. Saka tichatora ndiro dzematenda dziya nehwamanda. Ndiri kuda kuzviisa imomo. Ndakakuudzai kuti ndichazviita. Zvinouya pasi pechimwe chinhu, ndiwo mawiro anoita ndiro dzamatenda, kuridzwa kwehwamanda. Asi tiri kuda kutora nyaya yacho yose kusvika magumo. tozviunza tozvibatanidza pamwe chete. Vangani vakamboverenga rimwe rezvinyorwa zvehama veyo iro ravari kunyorazve nokurigadzirisa nokundiisira mumutauro wakatsetseka. Mati mamboverenga chikamu charo makaverenga vaviri kana vatatu venyu. Ndinofunga kuti makaita basa chairo hama veyo, basa chairo. Ini ndinofunga hanzvadzi veyo ndivo vakazviita. Ini vakangonyora pasi vakanga vari unoona handigari ndichingopikisa madzimai nguva dzose. Ndinodaro here hanzvadzi veyo? Saka zvino nemaminitsi 15 20 anotevera ngativerengei gwaro pano. Ndino ndine bhuku duku pano rataurira ndinotenda vanga vari hama veyo kana ndiani kana ndinotenda anga ari Roy Borders. Hama veyo vakanditengera bhuku racho. Ndinoda kugadzira bhuku duku rezvidzidzo. Asi dai mumwe munhu akatarisa zvandinoti manotsi kana ndichida kuparidza nezvenyeredzi yamangwanani, ndinodhirowa nyeredzi. Uye kana ndichida kuparidza chimwe chinhu pamusoro ndinonyora zvose mumufananidzo pano. Rakamara nzurwa, hapana anogona kuziva kuti zvii. Patinenge ndiri kunze pakaita chandinofunga ndinofanirwa. Patinenge ndichityaira motokari mumugwagwa, dzimwe nguva motokari inenge ichichirika chirika. Zvino ndinobva ndanyora izvi pasi ndichiti ichi neicho. Ndinonyora tumifananidzo tuduku muchinjikwa nemazambuko nezvimwe zvakangosiyana siyana. Choti ndiida kuparidza nezvekudzika kwenyeredzi, ndino ndinoisa piramidi ndori dhirowa ndoisa nyeredzi yadhavhidha ine makona mashanu ichidzika pariri. Uye ndinoziva kuti ndiri kuendepi mumagwaro. Saizvozvo namozisi chimwe chinhu chaakaita ndonyora zvinenge pafambwa netokwi. Ndine zvakawanda zvacho muno uye ndafunga mangwanani ano seri uko pandafunga kutaura pamusoro penyaya iyi kumaminitsi mashoma pano pamanotsi pamwe zvichanditorera maminitsi 20. Uye handisi kuzotora sevhisi yehama nevho yanhasi manheru ndichange ndakazorora nhasi manheru ndichiteerera kwavari. Uyezve ndiche vachitendera mangwanani esvondo inotevera chatanga sevhisi. Zvino imi mose mundibatsire uye tichanamata nokuti zvanga zviri mumwoyo mangu kuedza. Vakati zvakanaka, tinogona kuenda kuLouisville kana kuti tinogona kudzika kuNew Albany, asi musangano wanga wakafanira kunge uri muJeffersonville. Ndichaenda kuLouisville nekuNew Albany panguva dzakasiyana, asi iyi inofanira kunge iri muno muJeffersonville. Zvino ngatikotamisei misoro yedu peminiti apo tanga tiri. Ndanga ndiri kutaura nemipano pemaminitsi angaita 30. Ngatitaurei naye kwechinguva. Ishe Jesu, tiri vanhu vakaropafadzwa zviro kwazvo kudarika kufunga kwedu, kudarika kunzwisisa kwedu. Nokuti dai paiva nemuremekedzwa pakati pedu sezvakaita munhu anenge abva kune imwe nyika kana semumiririri zvake weimwe nyika, taifunga kuti chaive chinhu chikuru kuva nomuremekedzwa akadaro pakati pedu. Asi nhasi tina Mwari wekudenga, kwete bedzi ari pakati pedu, asi matiri achigara achirarama upenyu hwake nematiri. Uye tinotenda zvikuru nokuda kwaizvozvo Ishe, zvinodarika mafungiro edu chaizvo. Asi zvino tiri kutaura pamusoro pemasevhisi nokuenda kuAfrica nezvinhu izvo zvataedza kuronga zvemazuva mashoma muno muIndiana. Zvino neimwe nzira Ishe, zvichida ndini muri kutiendesa kutenderiya kuti chiratidzo chiya chizadzikiswe. Naizvozvo kuda kwenyu ngakuitwe. Tazvikumikidza nenzira iyi sokunzwisisa kwedu kwose. Saka tinonamata Ishe, kana paine chinopesana nokuda kwenyu muchatizivisa kuitira kuti tigoziva kuita kuda kwenyu kwakakwana. Iye zvino chitiropafadzai mumaminitsi mashoma anotevera. Taurai kwatiri nemushoko renyu Ishe, nokuti shoko renyu izvokwadi. Takumbira nemuzita raJesu, amen. Ngativhurei mubhaibheri kuna Mako tsauko 8. Munowanzobuda nguvai 12 o'clock zvakanaka. Iye zvino pane mharidzo duku pano yandiri kuda kutaura kwamuri nezveshoko mushure mokupupura pamusoro pezveuko nezvimwewo. Mako chitsauko 8 uye ngatitangirei pandima 34 kusvika pa38 tichiverenga ya38 kupedza chitsauko chose. Ndinofarira kuverenga zvaakataura nokuti ndinoziva kuti ichokwadi. Zvino isu zvino vakadanira kwaari vanhu navadzidzi vakewo zvakare. Akati kwavari, kana munhu achida kuuya shure kwangu ngaazvirambe, asimudze muchinjwa wake anditevere. Nokuti ani naani unoda kuponesa upenyu hwake ucharasikirwa nahwo. Ani naani unorashikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu nokweivhangeri iyeye uchahuponesa. Nokuti munhu uchagobatsirweiko kana awana nyika yose akarasikirwa nomweya wake? Kana kuti munhu ucharipireiko kuti adzikinure mweya wake? Nokuti ani naani kunonyara pamusoro pangu pamwe nemashoko angu pachizvarwa ichi choupombwe nezvivi. Mwanakomana womunhu uchanyarawo pamusoro pake musi waanouya ari mukubwinya kwababa vake navatumwa vatsvene. Ndiri kuda kutora musoro wemharidzo kubva ipapo. Kana ungadanwa kudaro unonzi unyara. Munoziva, ndinozvifarira. Ani nani unonyara pamusoro pangu pamwe nemashoko angu, ndichanyarawo pamusoro pake. Zvino shoko rokuti kunyara rinogona kududzirwa kuti kunzwa kunyadziswa. Munoziva, chimwe chinhu chauri unenge wakataisana nechinhu chaunenge uchinyara pamusoro pacho. Unenge uchinyara ndicho chimwe chinhu chinoitwa nokunyara. Zvinoratidza kuti hauna chokwadi pamusoro pezvauri kutaura. Kana uri kuziva zvauri kutaura uine kugutsikana kuti uri kuziva zvauri kutaura pamusoro pazvo, unogona kuudza munhu wese izvozvo. Hausi kunyara. Asi ukanzwa kunyadziswa uchinyara, zvinoratidza kuti hauna chokwadi. Munocherechedza here kuti kune zvakawanda zvakadaro nhasi, kunyanya pachidzidzo chandiri kutaura nezvacho? Kunyara neshoko. Zvino iye neshoko chinhu chimwe chete. Pakutanga shoko rakanga riripo. Shoko rakanga riri kuna Mwari. Shoko rakanga riri Mwari. Shoko rakazva nyama rikagara pakati pedu, mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Saka ani nani anonyara neni pamwe neshoko rangu? Zvino iye neshoko rake chinhu chimwe. Zvino kunyara neshoko rake muchizvarwa chinhu chezvivi, ndichanyarawo naye. Zvino tinocherechedza nhasi. Kana mumwe munhu akati, uri mukristu here? Chinhu chinofarirwa noruzhinji kuti, ndiri mukristu, maona. Asi unotenda here shoko ramwari parinoti zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda? Kana zviso zvevashumiri zvinoratidza kunyara, maona. Unonyara here, tingati, nekupodza kwamwari? Unonyara here neevhangeri rizere? Unonyara here nechiitiko chako chePendekosti? Ndiko kunyara neshoko rake. Ndiro shoko rake richiitwa nyama mauri. Naizvozvo shoko rake rinofanira kuzviratidza muchizvarwa choga choga. Rakazviratidza mumazuva aMozisi, nokuti muzuva iroro Bhaibheri rakati muvaHebheri chitsauko 1, Mwari munguva dzakare nenzira dzakasiyana-siyana akataura kumadzibaba kubudikidza nevaprofita. Zvino vaprofita vaya chechi yakanga yangovanyonga-nyonga. Apo vaprofita vaya vatumwa vaya vaMwari vane ushingi vakauya vasiri muchechi, vasiri musangano, vasiri muurongwa hwezvinamato, pasina chavaive nacho, vakakunda madzimambo, umambo, machechi nezvose. Apo vaprisita pavakaunzwa pamberi, vakaunzwa pamberi pevaprisita, havana kunyara nokuti vaiva nezvanzi naJehovha yakananga. Kana mukacherechedza muprofita nemamwe mashoko mutestamende yekare, haiti zvanzi naJehovha. Zvino mutarisei, anobva anyatsopinda muchitaurwa chokutora nzvimbo yaMwari. Munocherechedza apo paanotaura iye kuti zvanzi naJehovha, anobva anyatsowira muna Mwari. Zvino oita saMwari. Zvadaro anozopa mharidzo yake ari Mwari anga achitaura nemaari. Zvanzi naJehovha. Ndinofunga pamusoro pavaprofita vakare, apo pavaiuya nemharidzo yacho, zvino yainyadzisa madzimambo uye yaiita kuti vanhu vanzwe kusagadzikana. Vaprisita naivo vainzwa kusagadzikana nokuti vaifanira kunge vari vatungamiri, varume vezvekunamata. Zvino pavai shoko paraiuya nenzira iyoyo, rakavaisa pachena uye vainzwa kunyadziswa kana kuti kunyara. Uye kakawanda tinozviona, kwete kakawanda, kakawandisa kacho muzuva rino, kuti munhu unoti ndiri muKristu, wakagamuchira here Mweya Mutsvene kubvira pawakatenda? Muri kuona vari kunyara nezvazvo. Mumwe munhu anoti, unonamata here neboka riri kumusoro woko vanoita zviya zvokudanidzira nezvose zviya izvo nezvekupozwa naMwari? Kazhinji kacho maKristu havabudi pachena, vanoda kuzivisa kana vaine sangano. Zvino ndiri mubhaptisti, ndiri Presbyterian, ndiri Lutheran, avambonyara naizvozvo. Asi kana zvasvika pokuva muKristo anogona kutora shoko raMwari sezvariri, ipapo vanonyara. Hapana sangano rinopinda, munoona, ivo vanonyara kutaura kudaro. Vanoda kufanana nevamwe vose vari munyika, vachimiririrwa nerimwe sangano. Zvino izvi zvinhu zvichangobva mukutanga iko zvino. Mumazuva aLuther, kuzivikanwa semuLutheran kana kuti munhu anotevera Luther, saka zvaitoreva kuti potse kufa uchiurayiwa nechechi yekatoriki. Mumazuva aWesley, kuzivikanwa kuti wakanga wazvidza chechi Anglican, potse kutongerwa rufu nemaAnglican. Kana waingozvizivisa kuti uri muMethodist, mumazuva ePentecost zvaipotsa zvatonyadzisa kutaura kuti uri muPentecost, nokuti nokukasika waibva wanzi muumburuti mutsvene kana uyo anotaura nendimi kana zvimwewo zvakadaro. Iye zvino vave sangano uye vari kuita sezviri kungoitawo mamwe mapoka. Zvino kana nguva yekudanira kubuda yasvika, pasina kana kwaunozvibatanidza nako, zvinhu zvinofarirwa kutaura uchiti ndiri muPentecost, zvinhu zvinofarirwa kutaura uchiti ndiri muPresbyterian, muLutheran. Asi kana zvasvika panguva yokuti unofanira kubuda womira neshoko, handizvibatanidze kana mune rimwe rawo izvozvo zvonyatsa. Jesu wakati, zvino kana muchinyara neni, kana neniwo ndichanyara nemi. Sei achizonyara newe? Nokuti uri kuzviti uri wake, apo usiri kumutevera. Toti nati kakomana kaduku aka, mwanakomana wangu, iye anotendeka oti, ani, ini, kuita mwana wenyu, unofunga kuti ndiri chii? Zvingandinyadzisa, zvinoda mwanakomana wako. Ndizvo zvakaita chiri kunzi chiKristu nhasi. Kana ukataura zita riri zita resangano, zvakanaka, vanogamuchira ubaba hwesangano. Asi kana zvasvika pakugamuchira ubaba hweshoko raMwari, Kristu, kwete, vanonyara. Havadi kuti, hongu ndakataura nendimi, hongu ndakaona zviratidzo, hongu ndinotenda mukupodzwa naMwari, hongu ndinorumbidza Mwari, ndakasunungurwa kubva kumasangano ose. Hapana kana randiri kuzogwadamira, ndiri muranda waKristu. Zvangu ini, izvozvo zvinobva zvavabvarura kuita zvidimbu zvidimbu. Pane humwe usiku, mumwe mutauri mukuru akauya pakati pevefull gospel businessmen muChicago. Regai ndimumirira pano community nditaure izvi, mundiregererewo. Asi nguva zhinji unofunga, uye neniwo, kuti zvatiri kutaura pamusoro pazvo zvokwadi yebhaibheri hazvisi kugamuchirwa pakati pevanhu. Asi zvinodaro, dzimwe nguva vanosimuka vachizvipikisa. Asi chaizvoizvo, vanenge vasiri kurevesa, vanenge vari kuedza kutsvaga paumire. Sezvakaita nyaya yezvimwe zvidhakwa vaiitirana nharo dzokuti hakuchina chinhu chinonzi chiKristu, mumwe murume akati, ndinoziva kunowanikwa mumwe, iye mudzimai wangu. Ndokuti zvakanaka, handizvitende. Ndokuti handei, ticha, ngatiitei sokunge takapera nokudhakwa. Ndokuenda kumba kuya, ndokuita zvose zvavaikwanisa. Zvino ndokumuudza kuti avapikire mazai, ndokuakandira pasi ndokuti unozeva zviri nani pane kubika mazai angu zvakadai. Vachingoita zvavaiita vari mumbamo, ndokubva vaenda mune imwe kamuri ndokuzviwisira mucheya. Vakanzwa mumwe munhu iko kuya achitsvaira hake asiri kunyunyuta, achizviimbira hake kamboka diki. Jesu angafanira kutakura muchinjwa oga here? Uye nyika yose ichienderera yakasununguka. Pane muchinjikwa wemunhu wose, uye pane muchinjikwa wanguwo. Zvino muchinjwa uyu wakayereswa, ndichautakura kusvikira rufu rwandisunungura. Zvadaro ndozoenda kumusha ndopfeka korona. Chidhakwa chiya chakare chakati, ndambokuudzai kuti kudini? Ndokuti mudzimai uyu muKristu. Munoona, vakanga vari kungomuedza. Zvino dzimwe nguva nyika yakazoziona inokuedza. Saka handina kumbofunga kuti izvi zvingaitike. Asi manheru emugovera wapfuura tinotenda kuti ndiwo, kana kuti manheru esvondo. Mutauri mukuru, handina tsika yekutaura mazita evanhu, asi ari kuedza kushanda zvinonyatsopesana. Ini ndiri kuedza kuchengeta machechi ari kunze kwemubatanidzwa wemasangano. Zvino murume uyu ari kuedza kuvaisa imomo. Zvino aiparidzira veChristian businessmen, ndipo apo vandaifanirwa kuva nomusangano uyu muChicago. Zvino ini ndakafunga kuti raizenge ndiri muAfrica panguva iyoyo, nokudaro handina kukwanisa kuveko. Murume uyu akati akasimuka ikoko ndokuti kufamba kukurusa chinhu chikurusa pano pasi zvino chakambovapo. Machechi ose ave kudzokera kuchechi yekatorike mumubatanidzwa wemasangano, uye makatorike achagamuchira mweya mutsvene, chaiwo muteyo wadiabolos. Zvino mutungamiriri uyu, hama Shakari, mukuru weInternational Businessmen, akasimuka ndokuti mushure mekunge murume uyu agara pasi ndokuti haasiri iwo manzwiro atakazviita ndokuti hama Branham wakatiudza kuti uyu mubatanidzwa wezvinamato uchavaendesa vose kumunembo wechikara zvino murume uyu akanga akagara papuratifomu ndokuti ichauendesa kumunembo wechikara uye ndokuti takarerekera pakutenda kuti zvavanotaura ichokwadi zvino iye akati vangani venyu vangada kunzwa hama Branham vauye kuzokuudzai divi rechokwadi pamusoro pazvo simukai zvino pakanga paine vanhu zviuru zvishanu nekuraudzira vakadanidzira nekuchema kuti ndingouya kwezuva rimwe zuva rimwe hama Carl Williams vakandifonera ndokuti hama Branham vakoma ndakapinda nemumhomho iyi ndokuti vakanga vaisa matutu emari yemazana emadhora maoko angu yekutenga tikiti renyu rendege rokuuya kuno ndokudzokera munoona rezuva rimwe chete munoona vanhu ava shoko iri riri kusinina apo pane dzimwe nguva tisiri kuzviziva maona asi munoona apo paunonyatso hazvinei kuti nyika inopesana nazvo zvakadini kuti masangano anopesana nazvo zvakadini mwari ari kuzviratidza kuti ichokwadi kana iya nguva huru yazosvika pachaitika zvinhu pamwe zvatisina kumbofunga nezvazvo hongu zvinoratidza kuti hauna chokwadi kana uchinyara saka zviri nani kusakurukura nezvenyaya yacho kana uchazonyara nazvo hautombodi kukurukura nezvazvo unonyara asi zvingaitike sei kuti munhu akazara nemweya mutsvene ko munhu akazara nesimba ramwari nerudo rwamwari mumwoyo make angataura here nemunhu pemaminitsi mashoma ogorega kutaura chimwe chinhu pamusoro perudo urwu rwuri mumwoyo make unoona pane chimwe chinhu chazvinoita haugoni kuzviita rino ndiyo rinofanira kuva zuva riya rakashata iro Jesu akataura nezvaro vanhu vari kunyara neshoko nemweya wamwari unoita mabasa uri mavari asi kana chokwadi chikajekeswa kuvanhu mwari ipapo pachake anenge achizvizarura nemushoko zvino munhu wose anokwanisa kutaura zvese zvaanoda uye takava nazvo mumazuva ano apo pakataurwa zvakawanda zvokuti zvakanga zvakatoshata asi muri kuona kana paine chokwadi chinofanira kunge chiri chemushoko nokuti vanoti takava nezvinhu zvakasiyana-siyana zvemafuta ayerera nemuvanhu nezveropa raibuda mumaoko avo madzimai akarara nemusana ropa irori richiyerera richidzika nemushangu dzavo zvino vozosimudza shangu dzavo vodurura mafuta kubvamo namatachika achisvetukamo achibuda otatuka achidzika nepuratifomu uye nezvimwewo zvinhu zvakasiyana-siyana zvakafanana nazvo hapana zvinhu zvakadaro mubhaibheri hapana vimbiso yezvinhu zvakadaro mubhaibheri kunze kwekuti rakati mumazuva okupedzisira mweya wacho uchange uri pedyo nepedyo zvokuti dai zvaibvira waitonyengera vasanangurwa asi hapana gwaro raizvozvo asi kana tasvika pane zveshoko ramwari rechokwadi risina kusvibiswa rakasimbiswa namwari rinoita serinonyadzisa rimwe boka riri kudivi rezvekupengereka munoona pane zvinonyadzisa pamusoro paro asi izvokwadi kumurume kana mudzimai mukomana kana musikana uyo ari mukristu wechokwadi apo mwari paakapa vimbiso yerubhabhatidzo rwemweya mutsvene ukaugamuchira pane chimwe chinhu chinozorora mauri zvokuti hapana chinogona kutora nzvimbo yacho kana munhu akasangana namwari kwete mune zvemanyawi kana mukungonakidzwa kana mune dzidziso yezvekunamata imwe katikizimo kana dzidziso kana chitendwa chaanenge agamuchira kuti chimunyaradze asi kana akanyatsosvika panzvimbo yakasvikwa namozisi seri kwerenje ugofamba wakatarisana namwari samasimba chiso nechiso ugoona inzwi chitaura newe zvichienderana neshoko nevimbiso yenguva pane zvarinoita kwauri munoona haunyare nazvo zvine zvazvinoita kwauri zvino regai titarise zvino kwemaminitsi gumi nemashanu anotevera pane vamwe vanhu vanogamuchira chiitiko chakadaro uye sekutaura kwandiri kuita nemi nhasi kwete sechechi kana sesangano ndiri kutaura newe pachako kwete nekuda kwokuti unouya kuno patabhenakeri ino nokuda kwokuti ndinokudai uye munondida kwete nekuda kwaizvozvo regai nditaure nemi semunhu anofa nokuti rimwe ramazuva unofanira kusvika kumagumo eupenyu huno zvino pamwe ndinenge ndisipo uyewo mumwe muparidzi anogona kunge asipo asi pane mumwe anogona kusangana newe ipapo zvino ndimwari Zino iwe chiteerera kwazviri. Kwete ndokuda kwekuti mudzimai wangu muKristo akanaka kana kuti murume wangu muKristo akanaka. Asi ini ndakarurama here kuna Mwari? Ndakasangana naMwari nenzira iyoyo here? Kwete nokuti mufundisi wangu akasangana naMwari kana nokuti mudzikoni wangu akasangana naMwari? Asi ndakasangana naye here? Kwete nokuda kwekuti ndakadanidzira. Kwete nokuti ndakataura nendimi. Asi nokuti ndakasangana naye semunhu. Zvadaro hauzofa wakanyara nazvo. Pane chimwe chinhu chakanyatsokwana, chakachena uye chiri chokwadi. Uye rangarirai, unogona kusangana nemweya unogona kuita saMwari. Unogona kusangana nemweya unoita izvo kana nezvozvo. Utevere zvishoma ugoona kuti unoenderana zvakadini neshoko raMwari. Unogona kusangana nemweya unokutaura kuti iwe wakaponeswa uye ugokupa manzwiro anoshamisa zvekuti unobva wadanidzira nekurira. Zvino kana zvasvika pakuramba shoko, ko zvikaitike sei kuti mweya mutsvene wakanyora shoko ugoramba shoko rawo iwo womene? Mweya iwoyo unofanira kubvumira vimbiso dzose dzaMwari neameni. Kana zvisiri izvo, zvino hauna kumbosangana naMwari. Wakasangana nemweya wekunyengera uye nyika izere nawo muzuva rino. Asi mukaona Mwari achidzika oita chitaurwa chokuti achaita chimwe chinhu, zvinodzoka kuzozviita nguva nenguva nenguva. Zvadaro mune mweya waMwari wechokwadi. Kumweya ungagova sei pamunhu? Mweya mutsvene wakanyora Bhaibheri wozoshanduka uchiramba. Hazvisiri izvo, zvaive zverimwe zuva. Akati, vimbiso ndenyu nekuvana venyu nekune avo vari kure neavo vachazodanwa naJehovha Mwari wedu. Ndiwo mabasa 2:38. Ko zvino mweya ungagamuchira sei zvakasiyana nazvo? Ugonge uri waMwari. Apo vaHebheru 13:8 yakati, Jesu Kristo ndimwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Kototi mumwe munhu akati, ndinotenda kuti aiva nyanjere, akanga ari munhu wakanaka, akanga ari muprofita. Asi zvine chekuita nesimba rake. Ndaitaura pane umwe usiku naGeorge Smith, mukomana ari kufambidzana nemwanasikana wangu Rebecca, mwana akanaka, akatimbira muno mutabhenakeri. Mukomana wechibhaptisi achangotora akavaudza, bisai zita rangu pachinhu ichocho handinei nechekuita nacho. Zvino pakanga paine mumwe mudzimai wechidiki vakanga vaine musangano weimwe cheche bhaptisti kumusoro kumakomo, uye vanonyatsopesana neni zvakasimba vose kunze ikoko, uye nezvekusa havana chavanopikisana neni, vanopikisa shoko rino. Ini semunhu hapana zvavanogona kutaura nezvangu. Handisati ndambovaitira chakaipa, asi izvo ndizvo zvavanotya. Maona, zvino taive vakanga vari kuita musangano uyo kumusoro ikoko, ndizvo ndanga ndiri kureva. Zvino vakanga vaine vaizova nemumishinari aizotaura pamanheru emazuva matatu ekupedzisira emusangano mukuru uyu kumusoro kumakomo uko kwaitonhorera. Zvakaitika kuti mumishinari uyu akasimuka ndokusvika pana Mako 16. Zvino ndokuti kune vanhu vakawanda nhasi vasingakwanisi kutenda mukupodzwa naMwari. Ndokuti ndakanga ndiri kuIndia, ini ndiri muIndia, ndakanga ndiri kuIndia apo mumwe murume wekuno kuUnited States anonzi Hama Branham akauya. Mufundisi akatanga kufamba. Ndokuti mudzimai wangu akanga ave kufa nekenza, ini ndaive bofu kana zvimwe zvakadaro. Akanamatira mumwe wedu, mumwe akamudana kubva muungano asingatombozivi mutauro wedu. Zvino ndokutaura simba raMwari. Akati, tiri pano takapodzwa. Saka vakaedza kumunyararidza, vakatadza kuzviita. Ndizvo munoona imo mumusangano wavo chaimo vakatosvika pakuzviramba zvose. Zvino vamwe vevanhu ava, kunyange vekwangu, hanzvadzi yemukomana uyu, avo vaiva panzvimbo iyi vakashaya kana chimwe chokutaura. Vaida kuziva kana paiva neukama nemusikana uyu kuti vagowana nzira yekuwana nayo zvavaida kuziva. Mumwe wemadzimai aya akati, ndizvo ndinozvitenda. Rebecca naGeorge vakaenda kunoona mudzimai uyu. Akaenda akanotora musikana akanga achirwara nezvinoita sokunge kusakwana kwepfungwa zvishoma. Saka vakanditi ndiuyeko ndione musikana uyu pane umwe usiku. Zvino ndakaendako. Mudzimai muduku uyu akanga ageremo, ini ndikati, uri mutende here? Akati, kwete, handizive kuti ndiri here kana kuti kwete. Saka akanga asina kushomekerwa nepfungwa, aingova mweya wechina. Havazvizive, munoona. Zvino kubata, zvino iwe hauzvizive, unouya. Zvino mweya wokurwisa unomukunda munhu wacho uye havazvizive. madzimai anofamba mumigwagwa vakapfeka zvikabudura. Havazvizive, vanogona kunge vanogona kuedza kuratidza vagopika kuti hapana chakashata chavakaitira murume wavo kana nezvimwewo saizvozvo. Asi mumwoyo mavo havazivi, asi mweya wadhiabhorosi unenge watora chisimba pamusoro pavo vakabatwa nawo. Ko, munhukadzi angadirei kukumura hanzu dzake kubvisa pamberi pemunhurume? Pane munhu mumwe chete akazviita mubhaibheri nokuti waipenga. Vamwe vanoedza kuzvifukidza, havazvizivi. Zvine mano mazhinji, zvine unyengeri. Unofanira kuzvingwarira wozviyera pachako neshoko ramwari woona paumire. Mudzimai wechidiki uyu akati, ko, vakandiudza kuti ndakabhabhatidzwa ndiri mwana muduku ndokuti handizivi kuti ndotenda zvinhu izvi here kana kuti kwete. Ini ndikati, hautende here Jesu Kristu? Iye akati, hameno, handizive kuti ndinotenda here kana kuti kwete. Akati, zvimwe zviya zvamapipi handizvitendi. Ndikati, zvakanaka, ichokwadi, hautendi zvinhu zvamapipi. Ini ndokuti, asi unotenda here kuti aiva mwanakomana wamwari? Oh, ndokuti aigona kunge ari. Ndikati, uye ndikati, unotenda here kuti ndiye mumwe chete nhasi mwari anogona kukuponesa? Mudzimai ndokuti, nezvimwe here zviya zvekuti kune mashura nezvimwe zvakadaro? Handitendi zvakadaro. Zvino ndakati, ko, unoita sei kana ukagara mumusangano woona mwari mweya mutsvene anova ndiye ari oga mwari aripo achishanda pakati pevanhu? Mwari ari mubaba, shongo yemoto nevaprofita. Mwari ari mumwanakomana wake, tevere mwari ari muvanhu vake. Zvinongori zvizenga zvamwari. Mwari mukuru mumwe uyo anozadza zienda nakuenda. Ndikati, chii chaungaone kana iye ari pakati pevanhu vake oita kuti mapofu aone, matsi kuti dzinzwe, nokutarisa kuungana achiudza vanhu matambudziko avo sezvaakaita ari pano panyika? Iye ndokuti, ndinotenda kuti ndezveuvuki. Ini ndikati, uri muchinhano chakaipa kudarika zvandanga ndichifunga kuti ndizvo zvauri. Zvingadai zviri nani dai wanga uchipenga. Munoona, hapana chawaipindurira. Asi ndakati, wakangogarwa nemweya wakaipa. Ndakati, apo Jesu akaudza mudzimai wepatsime nezvevarume vake, paakataisa kuvanhu akaziva pfungwa dzavo, ungazviti here ndezveuvuki? Maona, akaputirwa musangano rinonzi Lutheran, zvokuti chose chinopesana naro chakacheyama. Zvino Mwari vanoda munhu akaputirwa mushoko, chose chingapesana naro chakacheyama. Jesu akati, regai shoko rose remunhu rive renhema, asi rangu rive chokwadi. Paiva nemurume muchizvarwa chezvesainzi chaidzo ainzi Noa, akanga asinganyare neshoko ramwari. Mwari vakasangana naye, vakataura naye, akaziva kuti aiva Mwari. Uye vakati, kuchanaya, hakuna kunge kwambonaya, asi akatenda kuti kwakanga kuchazonaya. Uye kutenda kwaakanga ainako ahana kunyara kukushandisa. Akatora makore 120 kuti avake areka. Apo nyika yaimupikisa, akanga asinganyare neshoko ramwari muzuva rake. Mwari vakamuponesa pamwe nemhuri yake nokuda kwaizvozvo. Paiva ne zvaiita sezvine upenzi kune vamwe vanhu, asi kwaari akasangana naMwari. Zvisinei kuti zvimwe zvaienderana nesainzi zvakadini zvakanga zvakapesana, apo zvichinzi hazviitike, hazviitike, akasangana naMwari. Ndizvo zvazviri. Kana uchiziva kuti uri kutaura naye, unogona kufunga kuti chinhu chine upenzi kana mumunhu. Apo ndinoziva kuti pane vanhu vashoma pasi pano vanobatirira pane zvandinotaura kuti ichokwadi. Kumira pano uchiti, zvanzi naJehovha, ndiri kuenda kuArizona, ikoko ndichanosangana nengirozi nomwe dzakaita tsumbo. Zvakanaka, paiva neboka revarume vakanga vakamira ipapo vachiona zvichiitika. Humwe usiku ndakati, Los Angeles ichauyira munyanza. Asi kana wakasangana naMwari, uye Mwari asingakundike, Mwari akanyatsoita chaizvo izvo zvaakati aizoita, agara achizviita, hauzonyara nazvo pakadaro. Hauzofambi uchidzokera shure wava kunyara nazvo. Unogona kuudza pasi rose. Kana munhu akasangana naMwari, akataura naye, huma zviro kwazvo hwaMwari hunobva hwave hwake mumwoyo make, hanyari nazvo. Noa akanga asinganyari, zvaiita kunge upenzi kunyika yose, asi kwete kwaari. Mozisi paaive pamberi paFaro akanga asinganyari kutaurira Faro kuti zvinhu zvakati zvichaitika, nokuti akanga asangana naMwari. Mwari vakamuudza mugwenzi raipfuta. Mozisi akati, ndii, ndinodhadhama. Ndizvo zvaakanga ari sanyatsogona kutaura. Vakati, hoyo Aaron wouya, iwe chiva Mwari kwaari uye iye achava muprofita kwauri. Ndinoziva kuti anogona kutaura zvakanaka, asi ini chava nemuromo wako. Ndiani akaita kuti munhu ataure? Ameni, ndinozvifarira. Ndiye Mwari. Ndiani akaita kuti munhu ave matsi kana mbeveve? Kana kuti ndiani akaita kuti munhu ataure? Mwari akazviita. Akati, ishe ndiratidzei kubwinya kwenyu. Ndokuti, chii chiri muruoko rwako? Iye ndokuti, chimuti? Ndokuti, chikandire pasi. Icho ndokushanduka kuva nyoka. Ndokuti, itore zvakare. Yakadzoka kuva chimuti zvakare. Amen. Iye ndiMwari. Isa ruoko rwako muchipfuva chako. Akarwisa ndokuri kuburitsa. Rwakachena nemaperembudzi. Ndokuti, rudzosere ugori kuburitsazve. Ino rwakanga rwaita serumwe ruoko. Tiri Mwari. Zvakaro akafamba kuenda pamberi paFaro ndokutaura zvaakamuti ataure. Akati, zvichange zviri zvakati nezvakati. Akatora jecha ndokurikandira mudenga achiti, zvanzi naJehovha, nhatanga dziuye panyika. Uye nhata dzakauya. Ndokutora mvura ndokuidururira murwizi. Ndokuti, zvanzi naJehovha, zvino nzizi dzose nezvose zvakashanduka kuvaropa. Ndokudana chimvura mawe kubva kudenga. Munoziva mazuva okupedzisira kunofanirwa kunge kuine matenda aya achidzokororazve. Zvino rangarirai mombwe mumazuva eBhaibheri, mutongo wake waiva kufa achitakwa namabwe. Zvino chechi isingatendi ichatakwa nematombo kusvika yafa nezvimvuramabwe. Yaimbova nzira yaMwari yekuranga. Achataka namabwe nyika ino isingatende chizvarwa chino cheupombwe. Achavatema kubva kudenga nezvimvuramabwe chimwe chazvo chine uremu hwetarenda hunorema 100 pounds. Chechi bombwe ichafa, nyika yeupombwe ichafa pasi pemurango waMwari ichitema namatombo sezvaakamboita pakutanga. Gadzirisanai zvakanaka naMwari chechi. Ndizvo zvatinofanira kuita tose, kudzokera kuna Mwari. Mukweguru azere ukushe kumeso, nendebvu dzakachena, nemhanza, nemaoko akaondoroka. Uyo Eria aiva nemakore 70 akanga ageremo murenje akatarisa pazvivi zvavanhu. Mwari vakataura naye mamwe mangwanani ndokuti, enda zasi uko unoudza Ahabhu kuti hakuna kana dova richazodonha kubva kudenga kusvikira watoreva. Ndiri kuona maziso ake maduku achitarisa kubva mundebvu chena dzakaita ukushe, chimuti chiya chiri muruoko rwake achifamba achidzika nenzira sejaya rine makore 16. Ndokufamba achienda kunopinda chaipo pamberi pamambo ndokusvikoti, hakuna kana dova richabva kudenga kusvika ini ndareva. Akanga asinganyari naMwari kana shoko rake kuudza mambo kana mumwe womunhu. Akanga asinganyare hazvaida kuti ahwande oti, iye zvino Ahabhu uchava. Zvino ndirangaridza chimwe chinhu chakaita sesu. Zvino ndakati kuvanhu, ndave kutsvaka pachinzvimbo pandava kuda kutenda kwakawedzerwa. Ndizvo zvandawira kuno kumusha kuti ndiwane kutubuka kutsva kwekutenda. Ndakaona zvinoita sokunge paunoona matira vanhu uri kukumbira ruregerero. Vadiaporosi, ndapota mungabvawo here mundirege ndii? Hapana, kutenda kune mamasu nemamvere pachipfuva kana kwataura zvimwe zvose zvinonyarara. Usapinde, vadiaporosi, budai panze, ibva pano. Ndiri mwanakomana waMwari, ndakatumwa naMwari. Vasiye vakadaro, ndizvo zvinofambisa. Haukumbire ruregerero kuna dhiaporosi. Haune nechokuita naye. Haunyare neshoko raMwari. Haunyare nokutumwa kwako. Haunyare kuti tiri vana ani. Kunyara kwangu koga kuti ndiri muBranham ndiko kuberekwa kwangu pano pasi. Ndinonyara nokukundika kwangu. Asi semuranda wake handinyari. Handinyari neshoko rake. Kana angava masangano, madzimambo, varemekedzwa, kana zvazvingava, ndakagadzira kupa mhinduro. Mwari anozvirayira. Mozisi wakafamba kuenda pamberi paFaro. Akanga asiri kunyara kumutaurira kuti havasi kuzorerutsa uye nokunoita mazuva ake akati kuti vari murenje. Akati, vamwe madzimai ngaasare nevana venyu. Ndokuti, tose tiri kuenda, hapana kana nehwanda rimwe riri kuzosara. Tiri kuzotora mombe dzedu nezvose. Akanga asinganyare sei? Akanga apinda muchiedza cherudzikinduro. Ndicho chikonzero murume kana mudzimai anorwara kana zvimwewo akangopinda kamwe muupo hwaMwari obva aziva kuti Mwari vamupodza wave kupinda muchiedza cherudzikinuro. paurerutse pane chinhu chipi zvacho. Rudzikino rwaiva mumwoyo make nokuti akanga asangana naMwari. Uyo akati, "Dini Mwari waAbrahama, uyo wakapa Abrahama vimbiso, uye nguva yerudzikinuro yekusunungurwa yasvika. Ndiri kukutuma zasi koko kuti unovabudisa. Chii chokukumbirira ruregerero pane zvakadaro?" Faro aigona kunge akamuuraya, aingovawo munhu, aive nhapwa, aigona kunge akamuuraya, asi akanga asinganyari neshoko. Haana kuuyako achigwadama namabvi, achigombedzera Faro. Akati, "Ndauya kuzovatora." Faro akati, "Zvakanaka, haukwanisi kuvatora?" Akati, "Zvakanaka, naizvozvo kuchava nenhata panyika kusvikira muchafamba madziri." Uye ndizvo zvakaitika. Akati, "O Moses, dzibvise." Ndokuti, "Zvakanaka, zvino watendeuka here?" Ndokuti, "Saizvozvo munogona kuenda kwamazuva akati murenje." Akati, "Zvino nhunzi dzichauya." Amen. Ndokuti, "Rima richauya." Wakanga kwakasviba zvokuti hapana pawaiona. Zvino pakupedzisira, rufu rwakauya. Kubva pana Faro kusvika pamuranda, pakava nerufu rwedangwe mumhuri. Hapana waikumbira ruregerero. Akanga ari mwanakomana waAbrahama, akaberekwa mumweya waMwari, aine kutumwa kubva kuna Mwari, mharidzo yaMwari, kuti adzikeko anoburitsa vanhu ikoko. Naizvozvo, ko Mwari haagone here kuva nokudana kumwe cheteko munguva ino, kuburitsa mwenga kubva muchechi? Danieri hana kana kuti Dhavhidha, ndiye wandiri kureva, akanga asingatye pamberi paSauro. Apo munhu wose akanga ari kutya Goriati kunze uko, akanga asingatye kuendako. Ndokuti, "Muranda wenyu kamuchinda kaita sokunge kakangoperezeka aka." Kakati, "Muranda wenyu akanga achifudza makwai ababa vake. Zvino bere rakauya rikatora imwe yadzo, ndakaridzingirira murenje ndikariuraya nechivhii ichi. Shumba yakauya, zvangu ini. Shumba yakauya ndokubata imwe yadzo, ndokutizira murenje, ndokuidonedzera pasi nechivhii. Payakamuka, ndakaiuraya." Akati, "Zvino Mwari." Mambo uya akadzokera kumashure, akanga akamirapo nemasoja mvutyike mvutyike, vaiti vanoshumira Mwari wokudenga, vachirega muFiristia asina kudzingiswa akamirapo, achizvidza mauto aMwari mupenyu. Akati, "Muranda wenyuwo zvakare achamuuraya, nokuti Mwari uyo wakaisa maoko angu shumba nebere uchandipa uyo muFiristia asina kudzingiswa." Haana kumhondera ndama. Haana kuti, "Pamwe zvichaitwa." Akati, "Zvichaitwa." Haana kumbonyara. Danieri, pamberi pamambo, haana kutya kusateerera murayiro wake wokuti hapana aifanira kunamata kunze kwaari ioga. Akavhura mahwindo ndokwavhizurira mudenga. Akanamata katatu pazuva, akanga asingatye. Shadhireki, Mishaki naAbhedhinego vakanga vasingatye biravira remoto. Vakati, "Mwari wedu anogona kutidzikinura. Mwari anokwanisa kutidzikinura. Asi kana akasazviita, hatisi kuzogwadamira chimupfunzo chenyu." Vakanga vasinganyare, kwete changamiri, kwete changamiri. Zviro kwazvo vakanga vasinganyari nazvo nokuda kwekuti vaiziva. Samusoni akanga asinganyari pamberi pavaFiristia. Apo chiuru chakamhanyira kwaari akanonga shaya yenyurusi. Zvino iwo maHeremeni akanga akakora kuda inji imwe chete nechidimbo ari endarira, akauraya chiuru nawo. Asi akaramba aine shaya iyi muruoko rwake. Akange asinganyare, akangosimudza icho chakanga chiri mumaoko ake ndokuchishandisa. Aiziva kuti mweya waMwari wakanga uri pamusoro pake. Aiziva kuti akaberekwa ari munazire. Aiziva kuti hapana chaigona kumukanganisa. Akanga ari muranda waMwari. Apo ainge ari mukuda kwaMwari, hapana chaigona kumira munzira yake, zvisinei neuwandu hwemadzimambo nemaFiristia kana chingave chii chaiuya. Ndizvo, Johani akanga asinganyare neshoko raMwari rakauya kwaari murenje rikamuudza kuti aende kunobhabhatidza nemvura. Haana kumbonyara kuti, "Tarirai, Gwayana raMwari rinobvisa chivi chenyika." Nokuti mweya waMwari wakanga uri pamusoro pake, akanga asinganyare pamberi pavaprisita. Akanga asinganyare neshoko raMwari. Apo akafamba kuenda kuna Herode, mudzimai waFiripi akanga achigara naHerodhi. Ndokufamba kunotarisa nechiso namambo, mutana uyu akanga abva murenje aiva nouse uzere neukushe. Akauya achibva naikoko asina kudzidza kana chimwe chinhu. Ndokufamba kusvika atarisana chiso naHerodhi, ndokuti achitenderwe kuti ave mudzimai wako. Akanga asinganyare neshoko raMwari. Ichokwadi, zviro kwazvo akanga asinganyare naro. Stefano akanga asinganyare neshoko raMwari. Kutanga vanhu vePendekosti kumusoro uko nezuva rePendekosti, apo vakaungana mumba yepamusoro, mweya mutsvene wakawira pavari nevimbiso yaMwari. Luka 24:49 inoti, tarirai, ndinotuma pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu. Asi imi, mirirai muguta reJerusarema kusvikira magamuchira simba rinobva kumusoro. Uye iyo, vimbiso chaiyo, iyo yakavimbiswa neshoko raMwari. Tarirai, ndinotumira chipikirwa chababa vangu pamusoro penyu. Asi miriraiko, musatsvaga dzidziso dzeBhaibheri kana fundo nezvimwe zvakadaro. Mirirai kusvika mazadzwa nesimba. Zvino simba riya rakabva kudenga parakasvika semhepo huru iri kuvhuvhuta, havana kunyara neevhangeri. Petro akasimuka ndokuti, tendeukai mose imi varume nemaoko ane utsinye. Vakaroverera muchinda werugare uyo akamutswa naMwari kubva mukufa. Uye isu tiri zvapupu, nokuti izvo ndizvo zvakanzi naJoeri, ndizvo zvichaitika mazuva okupedzisira, ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Hahana kumbonyara neivhangeri. Stefano mudiki, sekutaura kwandamboita nezvake maminitsi mashoma apfuura, apo akapfuura nepose chamupupuri chikuru. Akanga asiri muparidzi, akanga achingori mudhikoni, asi aipupura kwese kwese pamusoro perumuko. Akanga asangana naMwari. Uye zvakangoita sei? Ungaedza kumumisa? Zvakanaka. Zvakafanana nekuedza kudzima iyi imba iri kubvira, kudzima moto pazuva rine mhepo munguva dzakaoma. Nokutika pose panovhuvhuta mhepo inobva yatungidza mumwe moto. Vakamhanya naye kuSanhedrin Council. Munogona here kucherechedza kuti ingavei yakaita seecumenical council? Zvinamato zvose zvinobatana zviri pasi peecumenical council. Zvose zvaibatana zviri pasi peSanhedrin Council. VaFarisei, vaSaduce, vaHerode, chingavei icho vaive vaitofanirwa kuinda mukanzuro iyi. Vakaenda naye zvechisimba, kwete sangano rimwe, asi akatorwa nekanzuro huru, tinoda kumutyisidzira zvokufa. Paakasvika mangwanani aya, Bhaibheri inoti chiso chake chakaita sechengirozi. Akati, varume nehama, regai nditaure nemi. Madzibaba edu aigara kuMesopotamia vasati vauya kuHarani nezvimwe zvakadaro. Aipota achibva apa nemagwaro acho. Zvino paakazosvika pakubatikana, mweya wakauya pari. Iye ndokuti, imi vemitsipa mikukutu, musina kudzingiswa mumwoyo nenzeve, munogara nguva dzose muchidzivisa Mweya Mutsvene sezvakaitwa nemadzibaba enyu, ndizvo zvamunoitawo. Akanga asinganyare neivhangeri, akanga asinganyare neshoko, akanga asinganyare pamberi peSanhedrin Council. Kwete, Pauro akati pamberi paAgripa, ari muJudha, akadzidziswa pasi paGamarieri, akanga ari muremekedzwa mukuru. Asi rimwe zuva panzira inoenda Dhamasiko, akapinda muhupo akasangana naMwari. Hirozi yakaburuka kubva kudenga seshongo yemoto, chiedza chakamurovera pasi. Akasimuka ndokuti, Ishe ndimi ani? Iye akati, ndini Jesu. Akamira pamberi paAgripa akadzokorora nyaya iyi zvakare. Akati, handinyare neevhangeri yaJesu Kristu, nokuti ndiro simba raMwari rekuponesa kune wose anotenda. Ichokwadi. Zvino vashamwari, tauya tichidzika nemunhu nemuzvizvarwa, asi tapfuurira nguva. Asi regai nditaure izvi, munhu akambosangana naMwari anova shoko, uye shoko rikaiswa pachena rikaratidzwa kwaari, panenge pasisina chokunyara. Haunyare, hazvindinyadzise kuti nditi ndinotenda shoko rose raMwari. Hazvindinyadzise kana ichiva kanditi nditaure chimwe chinhu, unoenda wochitaura wochiita. Hazvindinyadzise kutaura kuti ndakazadzwa neMweya Mutsvene. Hazvindinyadzise kutaura kuti ndakataura nedzimwe ndimi. Hazvindinyadzise kutaura kuti Ishe wedu akandiratidza zviratidzo. Hazvindinyadzise kutaura kuti ndiye mumwe chete zuro, nhasi nokusingaperi. Kana uchinge waunzwa pamberi pevatongi nemadzimambo nokuda kwezita rangu, usafunganya kuti uchataurei, nokuti zvichapiwa kwauri panguva iyoyo. Hauchisiri iwe unenge uchitaura, asi Baba vangu vanogara mamuri. Asi uyu anonyara neni neshoko rangu muchizvarwa chino, iye ndichamunyara pamberi paBaba vangu nengirozi tsvene. Mwari vatibatsire kuti tisanyare, asi vatibatsire kuti tive chapupu chinorarama. Munhu wese mutestamende yekare, vaprofita pavakauya, vakabva vava shoko rinorarama. Vaive shoko. Jesu akati vainzi vana Mwari, zviri izvo zvavaive, nokuti shoko raMwari raiuya kwavari. Vaiti, izvanzi naJehovha. Uye mudzidzi wose waKristu uyo wakasangana naye murudzikinuro neruponeso rwapinda mumwoyo make anenge ave naMwari. Zvino tinofanya kurarama upenyu hwakadini uye toita mafambiroi uye totaura sei kana Mwari achizvimiririra nemumutumbi yedu inofa. Ndiani anganyara nezvakadaro? Kana zvikaitika kuti ndiri mupurisa muno muJeffersonville ndichifamba ndichidzika nenzira ndiine masimba ose, handingambonyari neguta. Ndinenge nditori chikamu cheguta, ndinenge ndiri mupurisa chikamu cheguta, kuchengetedza urongwa nemazvibatiro. Munhu akapinda robot dzvuku, handinyare kumutaurira kuti akanganisa. Ndomupa tikiti. Ndiro basa rangu, nokuti ndiri kubhadharwa neguta, ndiri kuraramiswa neguta. Ndine simba remvumo kubva kuguta. Kunyange kana akadhakwa, kana ringava dambudziko ripi rainaro, vanonditsigira. Ndinomira ndisingadzokeri shure, nokuti ndiri mupurisa. Uye kana kuti ndakagadzwa, kana kuti kuiswa pano nokupiwa masimba ekuzviita. Unofanira kutora murayiro nekodzero nezvimwe zvinhu ugoona kuti zviri kufambiswa zvakanaka. Zvino kana ndiri muKristu uye ndakazadzwa nemweya, ndakafuka chapupu chokumuka kwaJesu Kristu kuti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Usatendere dhimoni ripi zvaro kukutenderedza richiti haugoni kuita izvi uye haugoni kuita izvi. Unogona iwe kuzviita. Mwari wakakupa. Munoona, hatina simba. Mupurisa uya haana simba rokumisa motokari imwe. Ndezve dzimwe nguva dzine injini ine simba ringaenzaniswe neremabhiza mazana matatu kana mana, angagoite iwo pamusoro pazvo. Asi ane simba remvumo. Zvino ndiyo chechi tine simba remvumo kubudikidza nerumuko rwaJesu Kristu neshoko rake rakavimbiswa. Hareruya! Zvinhu zvandinoita muchazviitawo zvakare. Muchaita zvinodarika izvi, nokuti ndinoenda kuna Baba. Usanyare naye chizvarwa chino chezvivi nokushamisika, chizvarwa chekupedzisira kuva panyika, chino chezvivi cheupombwe uye chizere nemaronda akaora. Zvose zvanga zvakatsiga zvave kunyadzisira zvematongerwo enyika, tsvina, nyika dzapamuka. Uko mukati memasango muAfrica vaiva navavhimi vemhuka vekunze, vaiva namaredhiyo ane simba rokubata nhepfenyuro yekure kuti vanzwe Elvis Presley, Pat Boone nevamwe vanoita zverock and roll nekutamba vachizonyongoka. Zvino vechitema veko vaiedza kuvatarisa vachitamba zvavaiita, vachigutsirira misoro yavo vachiita saizvozvo. Vatema veko vakangomira vachimutarisa. Asi munoona, havasi vekuAmerica saPat Boone na Elvis Presley na Rick Nelson. Asi ivava ndokwavanobva. Havasi vana Judas vemhando iyoyo. Asi vari, munoona, mweya. Zvino mweya wacho hausi bedzi muAmerica, wapararira pasi rose. Vaunza kuhondo yeArmageddon. Vanoita saizvozvo kunyange vari ingava nyika ipi yavangabva, Africa, India, kungava kupi. Zvinyadzi izvi zvapararira pasi rose, zvangotangwa nemunhu mumwe chete. Ndizvo zvimwezvowo neivhangeri nesimba raMwari, samasimba rapararira pasi rose. Uye nguva yekupatsanura yave kutoitika iko zvino, apo Mwari ari kudana mwenga uye dhiabhorosi ari kudana chechi. Regai ndive chikamu chemwenga. Ngatinamatei. Mwari vanodikanwa, tinoona zvinyorwa pamadziro ishe, tave panguva yekuguma. Tinoziva kuti pane zvinhu zvikuru zviri mberi. Asi zvakadaro, pane imwe nzvimbo, pane imwe nzvimbo mumatakanana kunze uko kuchine vanhu vakatendeka, vakatemerwa kuupenyu. Hazvingagoneki kuti munhu mumwe kana vaviri, asi Mwari tose pamwe chete ngatishambadzirei mukona yose yatingagona. Nhau yakanaka yokuti Jesu ari kuuya. Uye munoona, ingogovera kachikamu kadiki shoko duku. Pose pane zvapungu zvinotevera chikafu ichi, zvisinei kuti chauya netepi kana kuti chauya neshoko kana nechapupu. Zvapungu zvinochitevera kumuzinda wacho, nokuti zvakanyorwa zvichinzi pane mutumbi ndipo panoungana zvapungu. Jesu anodikanwa, tinoziva kuti ndimi mutumbi watinodya, ndimi shoko, uye shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu. Tinonamata Mwari kuti apo patinenge tichiparadzira shoko kuti zvapungu zveshokwadi tigoriwana. Itai kuti tisanyare kana tamira pamberi pevanhu vakashata, vanhu vasina hanya, vezvinamato, vanga vei? Sapauro akaudza Timotiyo, ngatirambe richidaro nenguva yakafanira, kunyange isakafanira, raira, tuka, nemwoyo murefu, zvikuru nokudzidzisa, nokuti nguva ichasvika yavacharamba kutendera dzidziso yakarurama, asi pakuchiva kwavo vachazviunganidzira vadzidzisi vachida kufadzwa panzeve dzavo, uye vachatsauswa kubva pazvokwadi vachitsaukira kungano. Mwari, tiri kurarama muzuva iroro, manditendera kuti ndirarame mazuva akawanda kuti ndizvione zvichiitika, sezvo izvozvi zvakaiswa ipo pano mudombo repakona retabhenakeri ino nhasi remakore 33 apfuura. Mwari, ropafadzai wose ari muno kana paine mumwe muno Ishe asina kugadzirira kusangana nemi zvokuti havanyatsowirirana neshoko renyu, uye havasati vasangana nemi chiso nechiso, uye vagoziva kuti hamungogamuchirwi nemamwe maitiro sezvaungaite chitendwa kana zvimwewo, asi wasangana naMwari mupenyu. Uye kana vasati vazviita, Ishe, dai vakazviita iko zvino. Ndinotenda muri pedyo sapanguva ino. Handizivi kuti ndivanani, handitombozivi kana paine mumwe muno, asi ndiri kungonzwa kutungamirirwa kunamata kwamuri. Kwete kuti vanhu vagondinzwa kunenge kwave kuita kwemunyengeri. Mwari, vasazvitendera, handidi kuva munyengeri, asi ndanamata nokuperera kwose mumwoyo mangu, Ishe. Angava murume kana mudzimai upi zvake wamataura naye mangwanani ano, dai mukuzvininipisa vakasanyara, asi pakadzika pemwoyo yavo vagokugamuchirai zvino, vachiuya manheru ano kuzobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu, vachitevera shoko rose. Shoko rose, kana vakambobhabhatidzwa zvakasiyana, kana kusaswa, kana kudirwa. Rangarirai, munodaro, Ishe, kuti makati ani naani achatora shoko rimwe kubva mubhuku kana kupamidzira shoko rimwe kwariri, chikamu chake chichabviswa kubva mubhuku reupenyu. Kunyange hake akaedza, akauya akaisa zita rake pabhuku, hazvishandi, dai tikaperera nokuzvininipisa. Iye zvino vave mumaoko enyu, Ishe. Chiitai navo zvamunoona zvakafanira, nokuti ndevenyu, nemuzita raJesu Kristu, vanakomana waMwari. Zvino takakotamisa misoro yedu, ndinoda kuti mufungisise zvino. Ndinokumbira ruregerero, tanga nokunonoka nemaminitsi 15. Zvino tinoda kuimba nemahomera, uye iwe chingofunga mumwoyo wako zvino. Ndakanyatsosangana here naMwari? Chinyatsozvifungisisa zvakaperera zvino, nokuti hakuchina nguva dzakawanda zvichida kusvikira. Pamwe ndiyo nguva yokupedzisira zvino yatichangosangana kudzoka kwake kusati kwasvika. Kwave pedyo paShamwari, magwaro ose zvinoita sokunge ave kutozadzikiswa. Uye pamwe zvichida pauri kana kwandiri, zvichida uyu unogona kumwe uri iwo mukana wedu wokupedzisira, tinogona kuenda manheru asati asvika. Ndichaenda naye nzira yose, ndiri kunzwa. Uri kunyara here neni neshoko rangu? Ndiri kunzwa muponesi wangu. Zvino chimbozvifungidzira seurere panhoo yako yerufu zvino. Ndinonzwa ipapo panogona kunge pasisina nguva, asi hazvina kudaro zvino. Tora muchinjikwa wako ugo, unogona kutopirisa iye zvino. Nditevere zvino mumwoyo mako, pindura Ishe. Ndichaenda naye nemubindu, ndichaenda naye nemubindu, ndichaenda naye nemubindu, ndichaenda naye naye yose. Iye zvino takakotamisa misoro yedu, ngatisimudzei maoko edu tichiti, ndichaenda naye nemu kutongwa. iye zvino ndizvo zviri kutoitika zvino ari kutitonga ndichaenda ishe muri kundiona ndiine mhosva here zvakadaro ndiregerereiwo nemukutongwa kwake kumunondiona ndakaita sei mangwanani ano ishe naye nemukutondiongororei ishe muone kana muine chinhu chisina kuchena mandiri naye naye nzira yose baba tinokutendai mangwanani ano nokuda kwemaoko ose aya handina kuona kana munhu mumwe asina kuisa maoko ake mudenga ndinokutendai ishe ndinotenda kana nemiwo mashayawo ishe hapana mumwe arega kusimudza maoko avo vagadzirira kupfuura nemukutongwa titongei ishe uye kana paine chakacheyama matiri tiregerereiwo nokuda kwazvo baba tipeiwo tsitsi dzenyu nokuti hatidi kusangana nekutonga kwenyu pasina tsitsi saka tsitsi dziripo iko zvino nokudaro tinonamata mwari kuti muchatitonga nokutiregerera zvivi zvedu sezviri maererano neshoko renyu nevimbiso yenyu uye itai kuti tikuraramirei mazuva ose oupenyu hwedu tisinganyare neivhangeri zvino baba kana kuri kuda kwenyu tave kutanga nesvondo nhatu dzakatevedzana zvino dzemisangano gadzirirai mwoyo yedu nokuda kwayo ishe ndigadzirirei o mwari ini ndini ndimire ndiri mukushuvira zvakadzama ndinonamata kuti mugonditungamirira ndokundipa gwara muzvinhu zvandinofanira kuita nokutaura mumazuva iwaya ari kuuya tungamirirai nokupa gwara kune hama yedu yakakosha Neville muranda wenyu uyu mare ishe uyewo zvehama mani nemadhikoni emuchechi nematrastee nemunhu wose anouya kuungano ino tigadzirirei ishe kuitira kuti tigokwanisa nenzira chaiyo yechikristu kuunza vatadzi kwamuri uye nokusvitsa nhengo dzechechi pakuziva mwari watinoziva uyo watakasangana naye pauzima itai kuti agova mwari wavowo zvakare zvino baba izvi hatigoni kuzviita hatikwanisi kuvatumira muno asi imi mweya mutsvene fambai nepamusoro pavanhu nhengo dzemachechi edu uye sechiitiko chiduku chandakava nacho nemi pane mangu mangwanani enda unotorera mwanakomana wangu mwenga umutore kubva pakati pavanhu pakati pamachechi donza ubuditse mwenga iyeye nditenderei mumunamato zvino ishe imi chitumirai Rabheka wacho ini ndichaedza kuva Eriezeri ndibatsirei kuva muranda akatendeka uye dai mwari wokudenga akatuma ngirozi yake mberi kwangu mberi kwedu kuti tigotora zvinhu pamwe chete uye nokusarudza mwenga waakasarudza tazvikumbira nemuzita rajesu amen iye zvino ndine urombo kukuchengetai kwenguva yakarebesa dzapfuura nemaminitsi makumi maviri nemashanu ndaifanira kunge ndabuda muno maminitsi makumi maviri nemashanu apfuura asi zvino munofarira here chimbo chakare tora zita rajesu pamwe newe hazvina here kunaka ndachiimba zvino kwemakore makumi matatu nematatu sechimbo chekuparadzana rubhabhatidzo mumvura pamahombekombe ejorodhani rine mafungu ndimire uye ndinofunga kuti ichi chakaisonakisa chingoritora kwose kwaunoenda zita rakakosha rinotapira tariro zvinokwazisana nemunhu ari pedyo newe zita rakakosha zita rakakosha rinotapira tariro yenyika nomufaro wedenga zvinorangarirai shumiro yanhasi manheru 7:30 manheru ano zvino ngatingoimbai vhesi rimwe munoona tora zita rajesu pamwe newe sechidziviriro kumiteyo yose kana miedzo yakupoteredza unoitei pakadaro unongofema zita dzvene iri mumunamato zita rakakosha rinotapira tariro yenyika nomufaro wedenga zita rakakosha orinotapira tariro yenyika nomufaro wedenga
vane vauya here kuzobhabhatidzwa mushure meservisi ino kana varipo simudzai maoko enyu mumwe munhu anoda kubhabhatidzwa vaviri zvakanaka vanoda kubhabhatidzwa mushure meservisi ino kana imi vamwe mose ani zvake wenyu anoda kubhabhatidzwa tichava nerubhabhatidzo pane imwe yamasevhisi aya chaunofanira kungoita chete kukumbira takagadzira kukubhabhatidza ndiro basa redu kukubhabhatidza muzita rajesu kristu ibasa redu kuzviita uye tichafara kuzviita chero nguva imi munoda kubhabhatidzwa chingoendai kumakamuri iko zvino sevhisi chingopera zvino tinobva taenderera mberi nerubhabhatidzo mumvura kana paine anoda kuvatevera uchava nechokwadi kuti tiri pano kana watendeuka zvivi zvako uye wagamuchira jesu semuponesi wako wanga uri mukristu kwemakore akawanda uye usina kumboona chiedza uye chiedza cherudzikinuro chauya zvino mudzimai mwenga unofanira kutora zita jesu wakati ndakauya muzita rababa vangu uye hamuna kundigamuchira asi kuchava nemumwe achauya muzita rake iyeye muchamugamuchira ndiyo sangano renyu mwanakomana wose anouya muzita rababa vake ndakauya muzita rababa vangu imi varume munouya muzita rababa venyu zvino zita rake rainzi ani zita rababa rinonzi ani jesu iye ndakauya muzita rababa vangu hamuna kundigamuchira iye zvino mwenga wake uchange uine zita rake ndizvo chaizvo ndakawana mudzimai aiva nezita rokuti broy zvino akazova mubranham ari kuuya kuzotora mwenga iva nechokwadi uye ugozvirangarira paunouya muchidziva ngatikotamisei misoro yedu zvino uye hama vheive vari pano havasi mienzi kwatiri ihama yakakosha zvikuru vakava neni mumisangano yakawanda ivo nemudzimai wavo uye ndivo munyori zvino wemharidzo idzi nezvinhu zvinodhindwa mumabhuku hama vheive mungatiparadzanisewo here nemunamato apo takakotamisa misoro yedu
A few weeks ago, I was under great anticipation, believing that I would get to come and have a meeting.
A paar weken geleden had ik bijna groot verwachting gehad, en die wist dat ik zo kon komen en die vergadering kon houden.
But when I got the visa restricted,
maar toen heb je die betaalde visa gekregen.
Almost had a heart attack.
Toen ik allemaal amper een hartaanval gehad.
I wanted to come so bad.
Ik was zo bijna graag gekomen.
But I still believe.
Maar ik geloof ernaar.
That through God.
Door God.
I will minister again.
Ik zal weer bedienen.
In the name of the Lord Jesus.
In de naam van onze Heer Jezus.
Among the people of Africa.
Tussen de volken van Afrika.
God has promised.
God heeft beloofd.
To give us the desire of our heart.
Om aan ons die begeerte van ons hart te geven.
And that's one of the desires of my heart.
En dit is een van die begeerte van mijn hart.
I can remember the great meetings here in Johannesburg.
Ik kan de grote diensten onthouden hier in Johannesburg.
I remember the boy with the short leg coming along again, normal.
Ik kan die diensten onthouden met die been wat korter was en hoe dat met eens normaal geworden is.
And the lady, that little girl, was healed from a back condition and her mother fainted and fell back in the car.
Dat was mijn laatste kans.
Die
dame wat gezond gemaakt was van die rugmoeilijkheid en hoe dat haar moeder die sleu geworden is.
There's so many great things.
Dat zijn baie grote dingen.
No doubt that many of those people attended those meetings.
Geen twijfel nu dat baie van die mensen hier daar die diensten bijgewoond.
Are with the Lord now.
Die wat daar die diensten bijgewoond is nu samen die heren.
I've gotten old too since then.
Ik heb ook een beetje ouder geworden hier bediend.
It won't be too long till my time to go up.
Het zal niet meer bijna lang duren, zal mijn tijd ook komen op te gaan.
Then we will be together forever.
Dan zal ons staan weer voor altijd.
No visas.
Dan zal er geen visa meer.
I would feel like bringing a message.
Ik voel alsof ik een hele boodschap kan brengen.
But it is written in the scripture.
Maar dat is in de schrift geschreven.
given to Caesar the things that are Caesar's.
Dat is aan die keizer moet geven wat aan die keizer toekomt.
And to God the things that are God's.
En aan God moet geven wat aan God toekomt.
I'm expecting to meet you here in a few moments.
Ik verwacht om u binnen een paar ogenblikken hier te ontmoeten.
Shake your hands.
Voor uw handdruk te geven.
And have fellowship again together.
En samen met uw gemeenschap weer te hebben.
I appreciate all these fine men.
Ik waardeer al jullie goede mannen.
I wish I had all my brethren in Africa here today.
I wish I had all my brothers in Africa vandaag hier gehad.
Of all the denominations.
Van al die gemeenschappen.
That we could just get together and talk all evening.
Dat ons net kon samenkomen hier aan die net kon praten.
And I would like to hear what the Lord's been doing over here for you.
Ik zou graag willen horen wat de Heer voor u hier gedaan heeft.
I would like to tell you what he's doing for us across the sea.
En ik zou u graag willen vertellen wat de Heer voor ons daar aan het kanibater doet.
Maybe he'll permit that someday.
Misschien zal hij dat nog een dag toelaten.
Until that day,
tot daar die dag,
I'll be praying for you.
Zal ik voor u bid?
And you be praying for me.
En bid u voor mij.
God bless you.
De Heer zegen u.